Hama Nevo, uye masikati akanaka. Manheru waro, kune shamwari dzedu dzinokosha. Tinofara kudzoka muno muchechi usiku huno. Kuri kuti dziyei, nekudaro tichaedza kuchimbidzika na pose patinogona napo. Tubva tangopinda pakarepo mumharidzo. Chekutanga, tine zviziviso zvatinoda kuita. Uye, nechi, chikumbiro chemunamato chakatsaurwa. Ndine tsamba dzenyu, seru uko, dzandakapiwa. Nehanzvadzi iri kunzwa kuti ine undu muhuropi. Uye kwanga kuine imwe kuLouisville. Nemumwe mukoma, wemushumiri, baba vake, vaita chirwere chokukundika kwemoyo. Uye, pane vakawanda vanhu, vakawanda vari kurwara, pasi rese muzuva ranhasi. Vazhinji vari kufonera kuno, uye tine chokwadi chekuvanamatira nemwoyo wedu wese kuti Mwari agotibatsira. Kazhinji, chikamu chingaita makumi mapfumbamwe nemashanu kubva muzana. Chishumiro yangu chagara chiri chokunamatira vanorwara. Munoona, asi ndinongova nemaonero maiki ekuti ndichiri kunamatira vanorwara. Zvino, rangarirai izvozvo. Izvozvo zvinonyatsofambirana nazvo. Asi dai tikakwanisa kusvitsa chechi apo painogadzwa panzvimbo. Zvadaro, yopinda muhurongwa kuti tigopinda pakushanda. Munoona, inofanira kupinda muhurongwa. Munoona, zvinhu zvese zvounzwa pamwe chete. Chimwe chinhu changobata mwoyo wangu nguva pfupi yapfuura. Ndipo apo murume muiki, gamba rakare remuhondo, rumwe ruoko rwake rwakapotsa rwadimburwa nepfuti, negumbo rakapotsa radimburwa nepfuti. Haasi pano kuti anditeerere iko zvino, asi ijinda chairo romurume anonzi Roy Robertson, uye mumwe wevabati vehomwe pano pachechi, uye murume akanaka kwazvo muKristu. Vangosvika uko vakati, hama Branham, musakanganwe mutungamiriri wenyika. Vakati, ndanzwa tsitsi zvakanyanya apo vange vachidzika vavaona paterevhizheni. Ivo vange vachidzika vachibva mundege, misodzi ichiyerera nepamatama avo, uye muromo wavo wakaenda parutivi. Unoziva, vakanga vari pamwe chete naRoy nevamwe ikoko muhondo iya. Iya, hazvina basa kuti munopesana zvakadii naye munyaya dzematongerwo enyika. Vachingori mutungamiriri wedu wenyika, hongu changamiri. Kwandiri ini, ina handisi mudemokrati kana murepublican. Ndiri muKristu, asi ndinokuudzai zviro kwazvo. Ndaiva nekuyemura kukuru kune mukuru wenyika, Dwight Eisenhower. Changamire, zviro kwazvo, vanga vari munhu mukuru pamafungiro angu. Kana vari vachazokwikwidza zvakare ndichinge ndichizovhota, ndaizovavhotera zvakare. Ndizvozvo chaizvo. Handina hanya kana vaiva nemakore zana ekuberekwa, ndaizongoramba ndichivavhotera nokuti ndinovafarira. Zvino ngativarangarirei muminamato yedu usiku huno. JT, zviro kwazvo, ndinoyemura musangano uya wakanaka imi mose wamakaita svondo rino nehama Willard. Dai ndainge ndakapinda mukati ndichibva kunze, vose maizoti zvakanaka hama Branham. Zvino munoziva chekuti nechekuti, asi zvaiva nani kuti ndimire kunze ndichikuteererai. Hamuzvione here? Zvakanaka. Saka zvakanakisisa. Ndiri kupiwa mukana wekutora mamwe machechi kana mose muchiada. Kana makagadzirira kuenda kundofudza zvino, kana makawana kudzidziswa kwenyu, uye zvinove zvandinotenda kuti mave nako. Uye zvino magadzikana, ndine imwe Oregon, dzimwe kuWashington, California nekuArizona, nzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvino kana muri mazoda kutora chechi kana zvakadaro, handiti ipo pano chaipo ndipo panzvimbo yakanaka yekutangira. Uri ipo pano, uye kune mweya iri kuchema kwese kwese, kunyange kumaruzevha ekumaIndia kana chero kwamukade kuenda. Ngotizivisai, nokuti ndinotenda kuti imi vakomana madzika huko zvino. Ndizvozvo chaizvo, ndinongoda kuvaona vachizviita izvozvo. Pane hama Radro vari kumusoro uko kwemumugwagwa. Ndichakwirako kundovaitira musangano mumazuva mashoma. Uchange kuine rumutsiriro kwavo hama Radro. Uye ndinorangarira ndaigara ndichisandudzira muchinda muiki uyu kwese kwese, ndichivaedza kuti vapinde pajoko vaparidze. Vakange vari munhu akasarira zvakanyanya, vaitaura vachiti handikwanise kutaura. Munofanira kuvanzwa. Amen. Maona, hauzive zvaunokwanisa kuita kana ukatendera kuti Mweya Mutsvene ukubati. Ndizvozvo chaizvo. Uye hama Graham Snelling vari kuUtica, hama Junior Jackson zasi uko, isu tinovacherechedza vese sechechi iki dzatinowadzana nadzo dziri pamwe chete nesu. tose tiri pamwe chete hatipesani padzidziso dzedu kana patariro nezvinangwa zvedu dzidziso dzedu zvimwe chete tinomira pamwe chete mune zvese pamwe chete tinongova church imwe chete uye zviro kwazvo tinotoda kuti dzinge dzakapararira kwese kwese tine dzimwe kuAfrica dzimwe kuIndia nekwese kwakatenderedza nemunyika mese ndiko kwatinoda kuti dzive dzichiparadzira nhau zvino ndiri kuona machinda echidiki ari kusimuka akaita sahama JT panel pano na hama Willard nevamwe pavari kusimuka machinda echidiki apo ndave kuenda ndichikura kana paine ramangwana ivava vachazova varume veramangwana handidi kuti mharidzo ino itombobvira yafa haitongokwanise inofanira kuenderera mberi ichirarama uye handitende kuti ichine nguva yakareba yekuiunza kamwana kadiki kavakange vati kaizofa ndinoona kuti manga muinako zuva rose muchechi nhasi hanzvadzi zvakanakisisa tinotenda ishe nekuda kwazvo kuti ishe vane nyasha vazere netsitsi ingorambai muchitenda zvamakaudzwa ipo pano chaipo munoona achaita zvakanaka zvino muri kufarira dzidziso here munofarira dzidziso here ndinonyatsofunga kuti inotiitira zvakanaka inotipa kakuzorora kadiki kubva pakunamatira vanorwara nezviratidzo nekupodza kwamwari nekuti zvino usiku huno shure kweshumiro tichanamatira vanorwara zvakare usiku huno tinogara tichida kuzviita kubhabhatidza chero ani zvake panguva ipi zvayo vangani vanorangarira pandaifamba ndichitevera tambo dzemagetsi zvino ndakafamba ndichitevera tambo dzemagetsi nguva zhinji ndaifanirwa kufamba mamaira 30 pazuva nemusango ndaiva nemamaira 200 nemakumi masere etambo dzandaifanira kutevera ndaizoenda ndichidzika naimomo shati yangu iri mumaoko uye ndanoita zvikuru nekufamba nemumasango maiva nezviminzwa zvaicheka ndaisangana nemurimi akwegura togara pasi pemuti ndotaura naye pamusoro pekubhabhatidzwa muzita raishe jesu iye aizoti zvakanaka ndakagara ndichida kubhabhatidzwa ndaiti hakusi kure zvakanyanya nekarwizi zvino aizoti uye ndakatora vazhinji vavo dzasi ikoko ndikavabhabhatidza muzita rajesu ndobva ndafamba ndichidzika netambo dzemagetsi nesimba rangu rose ndizvozvo chaizvo nguva zhinji ndakapfeka hanzu dzangu dzekare dzebasa ndaibhabhatidza mumwe chete ndaibva ndaburuka pabango ndainge ndakagarapo ndichishanda pabango ndaiita basa rekugadzira tambo dzemagetsi zvakare ndichishanda nepabango ndiine mumwe murume ndichitaura naye pamusoro pashe aiti haiwa bhiri rimwe ramazuva ano ndichauya chechi kwako ndibhabhatidzwe ndaizoti nemhaka yeiko uri kuda kumirira kusvikira kwese ikoko tiri chaipo parwizi pane mvura zhinji apo chaipo vabate iko zvino ndizvozvo chaizvo ndiyo nguva yacho firipi akati yunaki akati kuna firipi heyo mvura chiiko chingatidzivisa ndizvozvo hapana kana iwe wakagadzirira ndiyo nguva yacho usaregera dhiabhori achiwana mukana wokupfekera chimwe chinhu imomo usamirire mangwana kuzoita zvinhu zvaunokwanisa kuita nhasi mangwana anogona kusazouya kwauri ndinorangarira imwe nguva ndakaita saizvozvo ndakadzidza zvakandidzidzisa chidzidzo ndakarega kuita chimwe chinhu chandaifanira kunge ndakaita zuva iroro uye zuva rakatevera ndakange ndatononoka zvino chokwadi handidi kukuchengetai nguva yose iyi asi ndinongobatikana kwazvo kwazvo zvino handizive ndinongonzwa zvakanaka kwazvo kusvikira ndinoita sendinopenga potse ndinongonzwa zvakanaka kwazvo zvino ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana tisati tasvika pashoko baba vedu vekudenga imi ndimi mwari anorarama anogara ari mupenyu zuva iri richangobva kunyura zuva rimwe chetero dhanieri akatarira pariri richinyura jeremiya akaritarira richinyura adhamu akaritarira richinyura jesu akaritarira richinyura uye inyika imwe cheteyo yavakararama mairi uye vakafamba mairi uye imi muchingori mwari mumwe cheteyo usiku huno pane zvikumbiro zvakawanda murume ane bundu muhuropi imwe hanzvadzi iri kutya chinhu chimwe chetecho ndimi megatariro ishe iripo pane izvozvo bundu iroro rave kenza hapachisina chinokwanisa kumiswa rave kure chaizvo nekunokwanisa kusvikwa nemaoko achiremba asi usiku huno tinoenda nekachimvii kedu kadiki tichitevera gwayana iroro kuti tiri dzose mudanga rababa Muzita raishe Jesu, tinonangisa munamato wedu kuti ura yeshumba, bundu racho, nekupararira kwekenza. Tova dzosa mudanga, baka chengetedzeka. Uye isu Mwari, tinorangarira usiku huno, mukuru wedu wenyika, akaishonaka, Hamad Dwight Eisenhower, wedu, akatungamirira nyika. Ishe akaedza kutichengeta kuti tisapinde muhondo akavimbisa kuti hondo yekukorea yaizopera dai ainge aine chero nzira yaikwanisa nayo akavimbisa vana amai vaya kuti achadzosa vakomana vaya asi akati kuti ini ndizviite handikwanise kuzviita ndinokwanisa kuisa kushingaira kwangu asi Mwari oga ndiye anofanira kuzviita uye makange muinaye Ishe uye zvino zvose zvaringana nemhaka yei vasina kunge vakazviona kubva pakutanga. Mwari ndinonamata kuti mumubatsire ropafadzai mwoyo wakashinga iwoyo Ishe. Uye tinonamata kuti mutisarudzire mutungamiriri anotevera kuda kwenyu kwamakafanotemera ngakuitwe Ishe. Asi uyo watine hanya yakanyanyisa mari usiku huno kunze kwenyaya dzemamiriro enyika yedu pane uyo mukuru anobwinya ari kuuya kuzogadza umambo husingaperi Ishe Jesu, mwanakomana wenyu. Ipapo, vachaunganidza zvombo, zviridzwa, zvicharira, uye kuchange kusisina dzihondo. Vacharima minda yemizambiringa, uye vogodya michero yavo. Vachavaka dzimba, vogodzigara, uye hakuzombofi, vakava nematambudziko. Shure kwazvo, tiropafadzei zvino, apo tave kusvika pashoko. Uye baba, imi, munoziva chikonzero, ndiri kusvika pashoko. Zvichibva pagwaro. Iro richairo riri pano ndichekuti ndinonzwa kuti munoda kuti ndizviite nenzira iyi ndinova kuda kwenyu kwamwari zviri muurongwa hwenyu zviri mune ndiwo urongwa hwezuva kuita kuti vanhu maererano nenzvimbo vawane nzvimbo dzavo uye kuti vazogadzirira nguva yehondo sekutaura kwaita hama yedu kwamuri mumunamato nguva yapfupi yapfuura o imi matidzidzisa kwenguva yakareba Ishe. Zvino baba chitipai zvinzvimbo zvedu, tiisei kunze uko, kune zvatinofanira kuita, kuti tigova pabasa rababa, nekuti tinozvikumbira, muzita raJesu, mwanakomana wenyu, amen. Ndava, neandikati masikati akanaka nhasi, apo, ndanga ndichitaura nachiremba, ane mukurumbira, muluvhi, nemukoti wake, vakanzwa pamusoro pezvinhu zvinoshamisa, zvashe, uye baba vemukoti uyu, vakange vari chiremba, zvino, auya, akagara mukamuri yangu, chikamu chikuru chemasikati. Angouya, zvokungouya. Munhu anoyemurika kwazvo, akaita seakati womararei, munoziva, akaita semupresbyterian akati pererei, chaizvo kubva pakutanga. Asi azobva misodzi yave kuyerera pamatama ake. Mwari anavo vakangodyarwa kwese kwese mumahofisi ana chiremba mune vana mukoti. Handitendi kana paine mukoti ari paNorton's Infirmary Hospital wandisina kupupurira pamusoro pekuva nemweya mutsvene uye ndikamubvunza kana akange akabhabhatidzwa muzita raJesu. Hakuna chiremba wandakasangana naye chero kupi kana apa maona vaudzei pamusoro pavo hatisina nguva yakawanda hama zvisinei kuti zvinoratidzika kuoma sei pano ndingomira kusvika wayambuka muganhu wekupedzisira mhiri ugoona zvino unozodemba kuti dai wakazviita hongu changamiri usamirire kusvika panguva iyoyo ngatizviitei iko zvino ino ndiyo nguva yacho vanogona kusawirirana nazvo vachipopota nekukakavara zvishoma pamusoro pazvo asi vanenge vasingarevese vanenge vasinganyatsodi kudaro ivo vanenge vari kunatsa vakasvika pakukakavara newe ingorangarira vanenge vasinganyatsorevesi vanenge vasingade kudaro vanogona kunge vakadzidziswa chimwe chinhu zvino kungobatirira kwachiri zvino munokwanisa kuona pfungwa yavo musakakavadzane navo musakakavadzane naani zvacho asi ingova dai kusvika vanyatsopinda mazviri mozovanamatira. Zvakanaka ndinofunga kuti takasvika pandima 9 handina chokwadi bure chaizvo chitsauko 3 handizvo here varume asi ungori huchi huri muibwe kwandiri tanga tichitaura zvino rangarirai kuti tiwane nheyo diki zvakare uye zvino hama Neville mondidhonza zvishoma kana ndikakundikana kuona kuti nguva iri kupera kuti ndigokwanisa kuva nemunamato hwevanorwara tinoda kuwana kachikamu kadiki kese katinokwanisa kuwana uye usiku huno ndiri kuda daidzira vanhu kuti vauye paaritari ini ndogumira pane aya andinokwanisa kuti ndizoaverenga ari ese asara. Asi chinangwa cheizvi ndechekuti uone nzvimbo yako muna Kristu, uone kuti hachisi chinhu chawakangowira machiri kana chimwe chinhu chingadaro chaka chawakakodzera pane imwe nzvimbo, asi ndeicho chawakaitirwa naMwari pachake. Kwete nekuti wakanga wakanaka zvakanyanya zvokuti wakaenda kuchechi umwe usiku, apo imwewo hama inobvisa tsitsi yakakutungamirira kuaritari. Zvino zvakange zvisiri izvo, aiva Mwari nyika isati yavambwa, akafanira kutemera kuupenyu husingaperi. Pauchasvikako nezuva iroro, ndicho chikonzero ane makumi mana vakuru makumi maviri nevana vakabvisa korona dzavo. Munhu wese akaisa korona yake pasi, mumwe nemumwe wavo akawa nechiso chake. Vakange vasina chinhu chimwe chete chavaikwanisa kutaura. Hapana muparidzi, hapana mukuru, hapana kana mumwewo kurumbidza. Kwese ngakuve kugwayana. Mwari achaunganidza maari zvinhu zvose nezuva iroro. Dai taibvira taziva nekucherechedza kuti aiva ani uyo wavakaroverera. Zvino pane kutangira pandima 8 tiwane nheyo diki idzo dzaakawanza kwatiri nekuchenjera kwose nekuziva. Akatizivisa chakavanzika chokuda kwake, zvakavanzika zvekuda kwake. Uye munorangarira here kuti tagara zvakadini pazviri? Vangani vanga vari pano mangwanani ano, regai tione kuti tagara zvakadini pazviri. Chakavanzika chokuda kwake. Zvino hachingove chinhu chidiki, nekudaro ichakavanzika. Kuda kwaMwari ichakavanzika. Uye munhu woga woga anofanira kutsvaga kuda kwaMwari pachezvake, murume kana mukadzi, chakavanzika chaMwari. Tinokuwana sei? Paulo kwakaziviswa kwaari akati haana kurangana nemunhu upi zvake. Hapana nyama neropa, hakuna chikoro chaakaenda, hapana kuseminari, akange asina chokuita nayo. Asi iye kwakazarurwa kwaari naJesu Kristu, uyo akasangana naye ari munzira kuenda kuDhamasiko ari muchiedza chakaita seshongwe yemoto uye chakamudeedza. Zvino akaenda kuArabia akandogara ikoko makore matatu. Hamungafunge here kuti yaiva imwewo nguva hama Egan? Makore matatu Paulo ari zasi ikoko kuArabia akava neimba diki yaibhadharira rendi pane imwe nzvimbo, achifamba achikwira nekudzika pasi pauriri aine zvinyorwa zvese zvekare vakange vasina matsva. Paulo akanyora mazhinji acho imomo chaimo mune zvinyorwa zvakare kuti Mwari pakutanga akafanotitemera kuupenyu husingaperi kuti aizotuma Jesu kuti kubudikidza nechibayiro ichi tose taizova nekodzero kumuti weupenyu. Avo vaakafanoziva akavadana, avo vaakadana akatovaruramisa, avo vaakaruramisa akatovabwinyisa nechekare. Mwari kubva pamavambo enyika akafanotitemera kuti tigadzwe sevanakomana. Zvino zvisikwa zvese zviri kugomera zvakamirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari. Ndinofungidzira Paulo akava nenguva inoshamisa kwazvo. Ndaingada kunge ndaiva ikoko pamwe naye, hawaingadawo here? Zvino akati akatizivisa chakavanzika. Wana Mweya Mutsvene pauri imwe nguva wotanga kuronda izvozvo uchingotarisa kuti unofamba sei. Masikati ano ndava angaita maminitsi makumi matatu ekunzvera ndichingotarisazve chidzidzo, zvichida anga asiri ndingati hafu yacho, maminitsi gumi nemashanu pakati penguva dzacho. Zvino ndatanga kuronda. Zvino ndikafunga chakavanzika ichakavanzika zvakadini. Zvino gwaro randitakura kundidzosera mutestamende yekare ndokundidzorera mutestamende itsva, ndokusunganidza chimwe chinhu pamwe chete, ndokuona chakavanzika chokuuya kwake, chakavanzika chokuda kwake, chakavanzika chokuungana kwedu pamwe chete. Rangarirai, hachikwanisi kudzidziswa kuseminari ipi zvayo, ichakavanzika. Haukwanise kuchiziva nedzidzo kana dzidzo yezvekunamata. Ichakavanzika chakanga chakavigwa kubva pamavambo enyika chichimirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari. Ndiudze hama yangu, ndiudze hanzvadzi yangu, ndeipi nguva iyo vanakomana vaMwari vakange vachazoratidzwa kunze kwenguva ino? Pakambobvira paita here nguva munhoroondo apo paifanira kuratidzwa nguva yekudzikinura zvisikwa zvese zvisikwa pachazvo zviri kugomera zvakamirira nguva yekuratidzwa handiti yananiso isati yaitwa mweya mutsvene usati watombodururwa kusati kwave netestamende yese yekare zvichidzika zasi ikoko hazvaikwanisika kuti kuve nekuratidzwa zvaifanira kumirira kusvika nguva ino zvino zvinhu zvose zvakaunzwa zvichiuya zvichiumbika kusvika paibwe repamusoro kusvika pakuratidzwa kwevanakomana vamwari vachidzoka uye mweya wamwari uchipinda muvarume ava zvakanyatsokwana kusvikira shumiro yavo ichava pedyo zvakanyanya seya kristu kusvikira ichabatanidza iye nechechi yake pamwe chete vangani vakambonzvera nhoroondo yemapiramidhi zvinodayira zvichida pane mudzimai mumwe chete asimudza ruoko rwake zvakanaka mwari akanyora mabhaibheri matatu rimwe racho raiva zodiac muchadenga rinova bhaibheri rekutanga munhu aifanira kutarisa kumusoro kuti acherechedze kuti mwari anobva kumusoro tevera zodiac makamborinzvera here rinotoratidza zera roga roga kunyange zera rekenza rinopa mavambo yekuberekwa kwakristu ndechipi chiratidzo chekutanga muzodiaki imhandara ko chii chinhu chekupedzisira leo shumba kuuya kwekutanga nekuuya kwechipiri kwakristu zvose hazvo zvakanyorwa imomo zvino bhaibheri raitevera rakanyorwa raiva mumatombo anonzi mapiramidhi mwari akanyora mumapiramidhi kana mukaanzvera tarirai nhoroondo dzepasi chigare nedzihondo kuti akavakwa nyika isati yaparadzwa nemafashamo emvura rechitatu rakanyorwa pabepa bhaibheri kuitira nyika huru yakangwara inoshandisa pfungwa yaizouya zvino sekufamba kwaita mwari achidzika nemuzera tava pana leo shumba tave pakuiswa kwedombo repamusoro pepiramidhi tave mubhuku rezvakazarurwa pachitsauko chekupedzisira vesainzi vanoti tave nemaminitsi matatu tisati tasvika pakati peusiku ungai pamusoro pepatave uye cherechedzai ngatitorei piramidhi iri nyore yakavakwa yakaita sechinhu chine makona matatu apo takanga tiri zasi kuno zvichitangira pazera repamavambo rechechi mushure mokuvandudzwa nguva yaluther munhu kungoti ati aiva mukristu ipapo zvaireva upenyu hwake kana kufa vaimuuraya nekungoti ati aiva mukristu nekudaro kupfuura nemukutambudzwa zera roga roga kupfuura nemunguva dzose pakava nekutambudzwa vose vanorarama zvine umwari muna kristu jesu vachatambudzwa muzera raluther zvainge zvakaipisisa kuti murutherani waionekwa semupengereki uye waitogona kuurayiwa nguva zhinji vaivaurayira pamatanda vachivapisa nezvimwe zvese nokuti vaiva malutherani zvino chechi yakatetepa sezvakaita piramidhi yakapinda mune rimwe danho renyasha raiva kuchaneswa munguva yawesley apo paakapikisana nechechi yeanglican akadzidzisa kucheneswa chechi yakasvika pakuva vashoma zvakare zvino vakazodaidzwa kuti boka revapengereki vangani vari muno vaiva mamethodist kana kuti vaisimbova kana kuti pane imwe nguva vaimbova vakabatana nechechi yemethodist chikamu chepakati chenyu maiziva here kuti chechi yemethodist yakapotsa yawana mweya mutsvene pane imwe nguva ndakaenda kumachechi emethodist ndikavaona vachiwira pasi vachiva mwaya mvura kumeso kwavo vachivapumhapumha nechinopumhiswa kuti mweya mutsvene usauye pavari ndizvozvo chaizvo zvino ichi ichokwadi zasi uko kumakomo ekukentucky uko kwataiva nemamethodist imi varume mava kungojoina chechi kunze kuno taiva nemamethodist kareko nemabhaptist taipfuga mapaaritari torowana kumusana kusvikira tawana chimwe chinhu pataibuda tairarama zvakasiyana shure kwezvo asi unongouya woisa zita rako mubhuku woti ndiri mumethodist zvino motora kasha yemunyu zvino mosaswa tumvura tushoma pamuri zvino ndizvo zvega mobuda munopfeka zvikabudura muzipenda kumeso moita mitambo yemabhiza mobheja motamba makasa motamba njuga nezvimwe zvese muchingori mamethodist akanaka munoona havasi mamethodist vanongori vekujoina chechi bedzi ndizvozvo bhaptist ndizvo zvimwe chete presbyterian zvichienda zvichidzika zvakadaro nenzira imwe cheteyo sekutaura kwakaita david duplessis achiti vazukuru mwari haana kana vazukuru mwari haana kumbobvira aita muzukuru ane vanakomana asi haana vazukurukomana ndizvozvo chaizvo imi nevanhu vanouya kuchurch yemethodist kana church yepentecost kana church yebhaptist nechikonzero chekuti baba kana amai vako vaiva mupentecost kana mubhaptist nekudaro uri muzukurukomana ivo vaiva vanakomana iwe uri muzukurukomana munoona saka mwari haana chinhu chakadaro church ine vakawanda vakadaro asi kwete asi kwete avo kwete avo kwete mwari haana zvino cherechedzai izvi ichienderera mberi ichidzika kusvika zvino payava kuva muushomanani iyo chechi zera repentecost ndokupinda chokwadi rakadimura magadhi mazhinji zvino yakaitei yakangosiya mamethodist nemaludherani vose kumashure zvino mweya mutsvene wakafamba kubva pazera repentecost vakaitei vakaita sangano vakazviti isu tiri veassemblies of god isu tiri maoneness isu tiri matwoness isu tiri vechurch of god tiri chino kana icho usiri nhengo haukwanisi kupinda denga kusara kwokunge waisa zita rako pabhuku redu o zvinhu zvisina maturo zvakadai handina hanya kana uri mubaptist methodist presbyterian unoisa zita rako mubhuku reupenyu apo parinoiswa ipapo namwari kana uchinge wakafanotemerwa kuupenyu husingaperi mwari anokudana neimwe nzira nemamwe maitiro imwe nzira kana imwewo zviro kwazvo anozodaro vose vandakapiwa nababa vachauya kwandiri hazvinei nekuti uri wechechi ipi izvozvo hazvinei nechekuita nazvo asi sangano harife rakaita chinhu chimwe chete kwauri asi rinokwanisa kukudzivisa zvikuru pakufambira mberi namwari asi harife rakaita chimwe chinhu rinokuunganidzai muboka revatendi nevasingatende ndizvozvo unosangana nazvo kwese kwese kwaunoenda uye vakatombenge vainazvo izvozvo kudenga saka zvakanaka asi wakatarisa kusangano rako tarisa kuna jesu ndiye wacho wokutarisa zvino patiri kunyatsosvika zasi kune vakanga vaine vangani ndinotenda mudzimai uyu ari pano asimudza ruoko rwake kuti makanzvera nezvemapiramidhi munoziva piramidhi iyi haina kubvira yakaiswa ibwe repamusoro yakaiswa here haina kumbobvira yaiswa ibwe repamusoro pairi havana zvachose havana kutombokwanisa kuri wani havatombozive chakaitika kwariri sei ibwe repamusoro risina kubvira raiswa pairi iro ibwe repamusoro pamusoro paro nekuti akarambwa paakauya ndiye aive ibwe rakarambwa ndizvozvo chaizvo asi richazoiswa ndizvozvo uyezve mabwe aya achagarwa neibwe repamusoro iri achafanira kunge ari mabwe achange akanyatsofanana zvizere neibwe iri achanyatsokwanirana naro paanobatanidzwa nepamwe pamwe pose piramidhi iyi yakanyatsokwana kusvikira haukwanisi kufambisa chisvo pakati pavo panogarana mabwe aya unizha hwekuvaka hwakanakisisa mamwe acho airima mazana ematani paaisimudzwa mudenga uye akanyatsogadzikwa pamwe chete zvakakwana ndiyo nzira iyo mwari yaari kuunza chechi yake zvakabatanidzwa pamwe chete zvichinyatsopindirana mumwoyo mumwe nemuhumwe zvino mumwe munhu angati saka maludherani kumashure uku vakanga vasina chinhu usazvitende izvozvo maludherani vachamuka parumuko sezvakangofanana nevamwe vose vachamuka parumuko mabhaptist presbyterian nevana vamwari vose vachamuka parumuko urwu zvino ndicho chikonzero nhasi uno vanhu vachiti saka uchava nerumutsiriro ruchatsvaira ruchienda kunze kuno ruchinoponesa zana remamiriyoni remapentecost vachaponeswa vese uye ndiko kuchave nekubvutwa wakapotsa kubvutwa uku kuchave nemazana ezviuru ndizvozvo asi vachange vachibudawo pamakore zviuru zvitanhatu zveruponeso zvakare makore zviuru zvitanhatu kudzoka kumashure munhu anofamba muchiedza panouya chiedza kwaari anoyambuka mazambuko paanosvika kwaari zvino kana akachiramba ipapo anosiyiwa ari murima asi akaramba achifambira mberi zvino cherechedzai nekudaro kuuya kwaishe jesu kwave pedyo zvakanyanya kusvikira mweya uchibva zasi kuno kuchangotanga pakururamiswa kucheneswa rubhabhatidzo rwemweya mutsvene uye zvino tanyatsosvika panguva yekuuya kweibwe repamusoro chechi inofanira kunge yakanyatsofanana nakristu kusvikira kristu nechechi vokwanisa kubatana pamwe chete mweya mumwe chete uye kana mweya wakristu uri mauri unokuita kuti urarame upenyu hwakristu uchizvibata maererano neupenyu hwakristu uchiita mabasa akristu uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaaitawo jesu akataura kudaro maona Sino tichazenge tave. Tine shumiro iri kuuya. Ichange yakanyatsofanana neupenyu hwaKristu. Shumiro iyi inoratidza chii? Kuuya kwashe. Zvitarisei munyika nhasi. Mugotarisa zviri kutaurwa naKrushchev. Zvese zvimwe zvinhu zvikuru izvi nekupesana kukuru kwapararira pasi rose kwavepo. Panguva ipi zvayo inogona kuita hupfu panguva ipi zvayo. Ndizvozvo chaizvo. Uye kana zviri izvozvo tinoziva kuti izvi zvave pedyo. Munhu wese ane pfungwa dzakakwana anokwanisa kuverenga mupepanhau kana kuteerera redhiyo obva aziva kuti izvozvo zvave pedyo. Zvino rangarirai Kristu anovinga chechi yake izvozvo zvisati zvaitika. Nekudaro uye kwaishe Jesu wave pedyo zvakadini zvichida musangano uno usati wapera. Usiku huno tave panguva yekuguma zviro kwazvo ichokwadi. Tarisai chechi apo payaiuya apo payaifamba ingozvitora mupfungwa dzako imi nyanzvi dzenhoroondo vanonzvera nhoroondo. Tarisai pachechi yeLutheran pasi pekururamiswa payakanga ichangobuda muchikatorike itarisei ichifamba. Zvino motarisezve pane Wesley achiuya achiswedera pedyo achipinda mukucheneswa achipinda-pinda nemumagwaro. Tarisai pakati pacho chaipo vehwisiri. Zvino chinhu chakatevera raiva zera rePentecost. Zvino zera rePentecost raiva nekudzoreredzwa kwezvipo zvipo zvepamweya. Zvino tarisai kuzera riri kuuya zvino richisvika chaipo paibwe repamusoro. Muri kuona zvandiri kureva here? Kuuya kwashe kuchiziviswa. Mwari nezvisikwa vose vakamirira kuti chechi maererano nenzvimbo iwane nzvimbo yayo. Dambudziko ranhasi ini vose munhu wese wandakasangana naye ndakabuditswa taitora ndinofanira kuongororwa mutumbi wangu. Munoziva kana tiri kuenda mhiri kwamakungu imi mamishinari nevakadaro munozviziva. Pandaiongororwa vakandiburitsa mukamuri imomo. Ndakange ndichinwa iya yakare yaiita kwandiri sousvusvu kana bota kana chimwe chinhu. Zvino ndakange ndichizvinwa. Ndakabuda imomo ndokugara pasi ndokumirira kwehafu yeawa kuti zvionekwe kana zvainge zvazobuda mudumbu mangu here kana kwete. Ndakabva ndatarisa kune rimwe divi ipapo waniko kune mumwe mudzimai mudiki aitaridzika seakange oda kufa. Akange akanyatso tumakumbo tudiki netumaoko tudiki. Uye ndakaramba ndichifamba ndichidzika kubva pane mumwe munhu ndichienda pane mumwe munhu ndichibva pane mumwe munhu uyu ndichienda pane mumwe munhu uyu ndichiswedera pedyo naye kusvikira ndasvika paaiva. Mudzimai uyu ainzwisa tsitsi airatidzika seakange oda kufa. Zvino ndakanyatsosvika pedyo naye ndikati, pamusoro iamai? Akati, makadini? Oh, akanga achirwara zvakanyanya. Uye ndikati, chii chiri kunetsa? Akati, ndakaenda kuTucson kundoshanyira mwanasikana wangu. Ndakarwara, havasi kukwanisa kuona dambudziko racho. Ndikati, chinhu chimwe chete chandinoda kukubvunzai. Ndikati, ndiri muparidzi wevhangeri. Muri muKristu here? Makagadzirira kuenda here kana nguva iyi ikauya? Uye akati, ndiri nhengo yechechi yakati ikati. Ndikati, handiwo mubvunzo wandakubvunzai. Muri muKristu here akazadzwa nemweya waMwari uye makagadzirira kuenda pano kudaidzai? Mudzimai wacho akange asiri kutomboziva vandakange ndichitaura pamusoro pazvo. Maona, oh, chinhano chinopisa tsitsi zvakadini icho, nyika iri machiri. Zvino ndokutizivisa zvakavanzika zvekuda kwake kuuya. Regai ndikuverengerei chimwe chinhu. Ndange ndichiverenga muna. Ngativhurei zvino kune chakavanzika chokuda kwake. Ngativhurei kuna vaHebheru pano kwechinguvana kutsauko 7 chavaHebheru. Ndinotenda ndicho uye ndinoda kukuverengerai chimwe chinhu chichangokuitai kuti unzwe zvakanaka kwazvo apo chifunga pamusoro pedu takagara pamwe chete munzvimbo dzekumatenga vaHebheru. Chitsauko 7. Nekuti Merekizedheki uyo. Zvino tarirai, mambo weSaremi, muprisita waMwari wokumusoro-soro. Chii chakavanzika zvino? Nechino chakavanzika. Tarirai izvi, muchinda uyu ndiani ari kuita, ari kuzivisa chakavanzika chekuda kwake? Merekizedheki uyu. Ndakamirira munhu wese pano mabhaibheri achiri kuvhurwa. VaHebheru chitsauko 7, Pauro achitaura anova murume mumwe chete wevaGaratiya. Nekuti Merekizedheki uyo mambo weSaremi muprisita waMwari wokumusoro-soro wakasangana naAbrahama pakudzoka kwake andouraya madzimambo akamuropafadza. Abrahama akamupawo chikamu chegumi chezvose iye pakutanga ziri kudziro ari mambo wokururama kana zvichidudziro uyezve mambo wesaremi muchinda uyu ndiani anova mambo werugare asina baba asina mai asina dzinza asina kutanga kwemazuva kana kuguma kweupenyu murume uyu aiva ani aiva ani haana kumbobvira ava nababa haana kumbobvira ava naamai haana kumbobvira ava nemavambo kana kumbobvira ava nenguva yaachazofa akasangana naabrahama achibva kundouraya madzimambo akange achiitei akange abuda kundotora roti hama yake yakanga yarasika kuti amudzose zvino akauraya madzimambo avo madzimambo aakanga auraya ndinotenda aiva madzimambo gumi kana gumi navashanu pamwe neumambo hwavo asi abrahama wakapa varanda vake zvombo zvino ndokumutevera akazvipatsanura nguva yeusiku munoona paakanomutora panguva yeusiku o hama tiri kushanda murima zvino chiedza choga chatiinacho ndicho chiedza chevhangeri asi akazvipatsanura akamubata akamudzosa zvino munzira yake yekudzoka shure kwokunge hondo yapera ngatiendei kuna Genesis 14 peminiti tiwane nyaya yacho yakajeka zviri nani ngatiendei muno muna Genesis yechina ndinotenda ndeyechi14 Genesis 14 hongu ngatitorei Genesis 14:18 totanga ngatitangei kumashure kwacho zvishoma ngatitangei hongu ndima 18 Genesis 14:18 uye Merikizedheki zvino apa ndiabrahama ave kudzoka zvino kubva kundouraya madzimambo ndokudzoka ari munzira yake yekudzoka achidzosa roti nevanhu vose vavakange vatapa vose sadhavhidhi uyo akaenda akandotora dhavhidhi akaitei akatora akachimvii kadiki akaenda akanobvuta kagwayana kaduku kubva mumuromo weshumba fungai pamusoro pechimvii achitevera gwayana ndiani panyika pano angaita izvozvo ndiudzei kuti murume upi ari munhu angaita izvozvo simudza ruoko rwako ndinokuudzai nokukasika kuti uri kukanganisa hamuna kundiona ndichisimudza rwangu kwete handaimboritevera kana nepfuti ye30-06 zvachose asi akaritevera nechimvii kanhu kadiki kakaita sekachikumba kaiva netambo mbiri pakari waizokavheyesa nokuti uye pakasvika nguva yekuti Goriati azvitutumadze akaendera Goriati ndokubva ati Mwari wekudenga akaita kuti idzikinure gwayana kubva mumuromo weshumba kubva mumuromo wechitsere aiziva kuti chakanga chisiri chimvii raiva simba ramwari raienda naye ndiye uyo akadzosa gwayana iroro uye ndizvo zvatinotaura muzuva ranhasi mwari ane vana dhavhidhi vari munharaunda hongu changamiri avo vari kupa makwai ababa chikafu uye apo neapo bundu rinouya kana kenza inouya kana chimwe chinhu zvino chobva chasvetuka chichibva mumaoko achiremba izvozvo hazvimise dhavhidhi uyu anobuda kunze unyatsotevera muchinda iyeye nechimvii chidiki chokuti kumbira chipi nechipi muzita rangu chichapiwa handina hanya vana chiremba vanogona kuseka uye vamwe vanhu vose vanogona kuita dambe naye anongomutevera zvakadaro achidzosa gwai iroro kudanga hongu changamire mwana wamwari bvisa ruoko rwako paari akadonhedzera shumba iyi pasi zvino shumba yakabva yasimuka akaibata nendebvu akaiuraya kamukomana kadiki katsvuku zvichida airema mapaundi makumi masere kana makumi mapfumbamwe tarisai Merikizedheki mambo wesaremi anova mambo werugare zvino saremi iyi iri pamusoro pechikomo ndimambo wejerusarema ndiye wacho ndiye chaiye wacho mambo wejerusarema iyo jerusarema yakatanga ichidaidzwa kuti saremi zvaiva rugare ndiyo yaiva jerusarema pakutanga isati yapiwa zita rokuti jerusarema akange ari mambo wejerusarema akange ari mambo wekururama mambo werugare mambo wesaremi akange asina baba akanga asina amai akanga asina mavambo emazuva akanga asina magumo eupenyu akanga asina dzinza muchinda uyu ndiani mutarisei Shure kwekunge hondo yapera. Shure kwekunge hawana kukunda. Tarisai pane zvakataura. Uye Merikizedheki ndima 18 yechitsauko 14 muna Genesi. Merikizedheki mambo weSaremi akauya nechingwa newaini. Iye wakange ari muprisita waMwari wokudenga denga. Akamuropafadza akati, Abrahama, ngaropafadzwe naMwari wokudenga denga, muridzi wematenga nepasi. Mwari wokudenga denga, ngaropafadzwe wakapa vavengi venyu mumaoko enyu akamupa chegumi chezvose. Ngativerenge imberi zvishoma. Zvino mambo weSodoma akati kuna Abrahama, ndipe vanhu iwe utore hako puma. Abrahama akati kuna mambo weSodoma, ndakasimudzira ruoko rwangu kuna Jehovha Mwari wokudenga denga, muridzi wematenga napasi. Tererai kuti akaripfupikisa sei, kuti akaripa sei paari. Kuti handingatore rushinda kana rukanda rwekusungisa shangu, uye kuti handitore kana chinhu chimwe, kwete chimwe chinhu. Kuti uye murege kuzoti icho chezvenyu, kuti murege kuzoti ndini ndakapfumisa Abrahama kusara kwezvakadyiwa nemajaya chete. Cherechedzai Merikizedheki uyu achangobva kusangana naAbrahama paaibva kundouraya madzimambo. Chakavanzika chaMwari chave kuziviswa zvino. Akange ari ani? Hakuna munhu avakwanise kuwana kana nhoroondo ipi zvayo pamusoro pake, nekuti akange asina kana baba, akange asina kana amai. Haana kumbobvira ave nenguva yaakatanga, haana kumbobvira ave nenguva yaaizofa. Saka zvisinei kuti aiva ani achiri mupenyu, haana kumbobvira ave nemavambo. Nekudaro haikwanisa kuva mumwe munhuwo kunze kwaEl Ela Elohim, anozviraramira ari oga, anozvigarira ari oga, Mwari samasimba. Jesu aiva nababa, Jesu aiva naamai, Jesu aiva nemavambo emazuva. Jesu akava nemagumo eupenyu hwepanyika. Asi murume uyu akange asina vose baba kana amai. Ameni. Asina baba kana amai. Jesu akange aina vose baba naamai. Murume uyu akange asina baba kana amai. Amen. Zvino wakaitei shure kwekunge hondo yapera? Shure kwekunge Abrahama atora nzvimbo yake? Shure kwekunge chechi yatora nzvimbo yayo? Tinodanwa kuti tizogadzwa sevanakomana nemweya mutsvene. Uye kana munhu woga woga atora nzvimbo yake kune zvaakadanirwa naMwari kuti aite, omira kusvikira kumagumo enzira, achitevera vakarasika. Chekutanga Pauro anozvisa kutyisa kwose kubva mazviri. Nekudaro zvino, kana wakadanwa, kana usina kungoita manyawi mupfungwa dzako neimwe mhando yedzidzo yezvekunamata, kana wakanyatsoberekwa nemweya, zvino Mwari akafanira kutemera nyika isati yavambwa, akaisa zita rako mubhuku reupenyu regwayana. Uye zvino tinouya pamwe chete kuzogara munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu, vanhu vatsvene, rudzi rutsvene, vanhu vakapasanurwa, uprisita hweumambo, vanopira zvibayiro zvepamweya kuna Mwari, ndiko kuti zvibereko zvemiromo yedu zvichipa rumbidzo kuzita rake. Vanhu vanouya voti vanhu ava vanopenga. Chokwadi vanopenga. Uchenjeri hwaMwari hupenzi kuvanhu, uye uchenjeri hwevanhu hupenzi kuna Mwari. Hunopesana humwe kune humwe. Asi chechi yakanyatsozadzwa nemweya, yakazara nesimba raMwari, yakagara pamwe chete munzvimbo dzekumatenga, achipirisa zvibayiro zvepamweya, rumbidzo dzaMwari, Mweya Mutsvene uchifamba pakati pavo uchinzvera chivi nokudana zvinhu zviri pakati pavo zvakatsveyama, zvichitwasanudzwa nekuchiisa pachena nekuchienzanisa nechikonzero chei. Nguva dzose chipiriso chiya chine ropa chinogara chiri muupo hwaMwari. Zvino rangarirai, tapfuura nemazviri mangwanani ano. Hauna kuponeswa neropa. Ropa ndiro rinoita kuti ugare wakaponeswa, asi wakaponeswa nenyasha kuburikidza nekutenda, uchitenda mariri. Mwari akagogodza pamwoyo pako, nekuti akafanira kutemera wakatarisa kumusoro, ukazvitenda, ukazvigamuchira, zvinoropa, rinoita yananiso yezvivi zvako. Rangarirai, ndakati, Mwari haapomeri mutadzi nemhaka yekutadza. Mutadzi, kubva pakutanga, anopa mhaka yekutadzi kumuKristu. Uyezve, nokuti akamupa mhaka, Kristu akatora kupomerwa kwedu, nekudaro, hapana kupomerwa, kuna ivo, vari muna Kristu Jesu, vasingafambi vari munyama, asi vari mumweya. Uye kana, ukaita chinhu chipi nechipi, chisiri icho, hauchiiti nebwoni, hautadze nebwoni, munhu anotadza nebwoni, anobuda, unotadza nebwoni, haasati, atombopinda mumutumbi nazvino. Asi munhu akangopinda imomo kamwe akafa uye upenyu hwake hwakavanzwa muna Mwari kubudikidza naKristu akasimbiswa nemweya mutsvene uye dhiabhori haatombokwanisa kumuwana ari mukati kati imomo anotozofanira kuti abude imomo kuti dhiabhori akwanise kumubata nokuti wakafa udza munhu akafa kuti uri munyengeri ugoona zvinoitika mukave parutivi woti iwe munyengeri wakare iwe haataure kana shoko rimwe uye ndizvozvo chaizvo anongoramba arere ipapo uye munhu akafa muna Kristu unokwanisa kumudeedza kuti munyengeri umudeedza chero chipi chaungada haafe akamuka nekuda kwazvo zvaangatongoita anongoverevedza oenda pane imwe nzvimbo onokunamatira ndizvozvo asi oo vamwe vavo vachiri vapenyu zvakanyanya ndizvo zvandinofunga pamusoro pazvo tinofanira kunge tichiviga vanhu vakafa avo vakafa muna Kristu tinovaviga mumvura dzimwe dzenguva tinoviga vanhu vakawandisa vachiri vapenyu vane nduru nekukakavara zvakawandisa uye zvakawandisa muchechi asi hatikwanise kuzvipatsanura asi Mwari anozviita anoziva vanhu vake anoziva makwai ake anoziva izwi roga roga anoziva vana vake anoziva uyo waanokwanisa kusheredza anoziva uyo waakafanotemera anoziva uyo waakapa zvinhu izvi kwaari uyo waari kuzvizivisa nemaari kuti iye Mwari anogona kuisa ruvimbo muvana vake pane zvinoda kuitwa achiziva kuti vanozozviita nemazvo munotenda kuti Mwari anoita izvozvo here handiti Satani akati kuna Jobho rimwe zuva akati kuna Mwari rimwe zuva hongu mune muranda Mwari akati hapana akafanana naye panyika yose murume akakwana akave neruvimbo maari Satani ndokuti oh hongu zvinhu zvose zviri munyore kwaari ndiregei ndive naye kwechinguva chidiki uye ndichamuita kuti hakutukei muchiso chenyu Mwari akati ava mumaoko ako asi usatore upenyu hwake maona ndokubva aita zvose kunze kwekutora upenyu hwake asi oh Jobho panzvimbo pekuti akaitei akatuka Mwari here apo Mwari akatora vana vake paakaita zvakaipa zvose izvi kwaari nezvese Jobho haana kubvunza akawana chiso chake akanamata haleruya akati ishe akapa uye ishe akatora zita rashe ngari rumbidzwe hezvoka izvo Mwari aiziva ruvimbo rwake muna Jobho Mwari anoziva kuti anovimba newe zvakadini anoziva kuti anovimba zvakadini neni asi zvatiri kutaura nezvazvo zvino ndezvokuisa mwana uyu panzvimbo zvino apo bhaibheri kana hondo yapera kana zvinhu zvese zvapera zvino chinhu chinotevera chatinoita chii ndechepi chinhu chatinoita kana hondo yapera maiziva here zvatinoita tinosangana naMerikizedheki ngativhurei muna Mateo 16:16 nekukurumidza tione kana zviri izvo kana kwete mutsvene Mateo chitsauko 16 uye ndima 16 dzinonyatsova nechokwadi kuti ndizvozvo Mateo 16:16 Mateo wechitanhatu kwete handizvo hakwanisi kuva pedyo zvakadaro 26:26 oh 16 pano ari kutaura kuna Simoni Petro ruregerero tange ndisiri kureva iyoyo 26:26 nokuti pachirayiro chekupedzisira ndipo pandiri kuedza kuwana Mateo chitsauko 26 uye ndima 26 zvino taiwana ndipo patiri pachirayiro chekupedzisira vakati vodya Jesu akatora chingwa akachiropafadza akachimedura ndokupa vadzidzi vake achiti kwavari torai mudye ichi ndiwo muviri wangu akatora mukombe akavonga akavapa achiti inwai mose pauri nokuti iri iropa rangu resungano itsva iro rakadururirwa vazhinji kuti vakanganirwe zvivi zete vi i vi i zvivi makristu anoita zvivi nenzira isiriyo zvakanaka asi teererai pandima 29 ndinoti kwamuri handichatongonwizve zvibereko zvomuzambiringa kusvikira zuva iro randichazonwa naro nemi zvava zvitsva muushe hwababa vangu chii ndicho chinhu chimwe chete chakaitwa namerikizedheki shure kwokunge abrahama atora nzvimbo yake akaronga vanhu vake ndokukunda hondo uye ange adzoka kumba zvino merikizedheki akauya nechingwa newaini shure kwokunge hondo yapera ipapo tichazodya pamabiko emuchato naishe jesu munyika itsva o zita raishe ngarirumbidzwe zvakanaka zvakavanzika zvokuda kwake maererano nekufadzwa kwake kwakanaka uchidzokera zvino zvakare kuna vaefeso 9 izvo zvaakapika maari kuti mumwaka wekuzara kwenguva uye rangarirai kuti tichangopfuura nemazviri vaefeso chitsauko 1 ndima 10 kuti mumwaka wekuzara kwenguva zvino tadzidza kuti kuzara kwenguva kwakamirira chii kuzara kwenguva dzese nguva iyo apo chivi chichapera nguva iyo apo rufu ruchapera nguva iyo apo urwere huchapera nguva iyo apo chivi chichapera nguva iyo apo kucheyamiswa kwose zvinhu izvo zvakacheyama izvo zvakacheyamiswa nadhiabhori zvichapera apo nguva pachezvayo ichapera tarisai kuti mumwaka wekuzara kwenguva aunganidze mune mumwe zvinhu zvose muna kristu zvose zviri kudenga nezviri pasi kunyange muna iye kuunganidza zvinhu zvose kuburikidza nakristu sekutaura kwandaita mangwanani ano mabwe ose maduku anokosha atinowana zvinhu zvidiki izvi zvinokosha unokwanisa kuzvikwenenzvera muna genesi unokwanisa kuzvikwenenzvera muna ekisodho unokwanisa kuzvikwenenzvera muna revhitiko wozviunza zvichipfuura nemuna zvakazarurwa zvinozoguma zvave jesu ukatora josefa ukatora abrahama ukatora isaka ukatora jakobho ukatora dhavhidhi ukatora chero chezvinokosha izvozvo avo varume vamwari zvino uone kana usingazoona jesu kristu achiratidzwa mune mumwe nemumwe wavo kuti agounganidza zvinhu zvose mune mumwe chete kristu jesu zvino pamberi zvishoma zvino pandima 11 muna iyewo zvakare isu takawana nhaka nhaka mumwe munhu anofanira kukusiyira chimwe chinhu kuti uzogara nhaka yacho ndizvo here nhaka yatinayo ndei ndakanga ndiine nhaka yei ndakanga ndisina kana asi mwari akandisiyira nhaka paakaisa zita rangu mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yavambwa unoti zvinomirei zvishoma hama jesu akaita izvozvo paakakufira kwete haana zvachose jesu akauya kuzonditengera nhaka iyoyo verenga unozotevera ndi mutsetsi unobva watevera muna iye isu zvakare takawana zviri pachena takawana nhaka yatakatemerwa kare maererano nechinangwa chaiye anoita zvinhu zvose nezano rokuda kwake kwakanaka mwari nyika isati yavambwa sekuzvitora kwataita zvichidzika nazvo nemuchidzidzo imi vanhu taona sei kuti mwari airarama ari oga kuti maari maiva nerudo maari maiva nekuzova mwari pakanga pasina chinhu chekuti chimunamati maari maiva nekuzova baba pakanga paine akanga ari oga maari maiva nekuzova muponesi pasina chakarasika maari maiva nekuzova mupodzi ndihwo unhu hwake pakanga pasina chinhu ipapo nekudaro iye omene pachake zano rake pachake rakanaka rakabereka zvinhu izvi kuti agokwanisa kuburikidza nemunhu mumwe chete uyu kristu jesu agozviunganidzazve zvese pamwe chete zvekare Oh, ziso harisati ramboona, nzeve haisati. Ndicho chikonzero chiri chinhu chakavanzika.
Has predestinated us unto this inheritance.
Tarisai, akafano titemera kunhaka iyi. Kana ndine kodzero kunhaka. Ndechimwe chinhu, kana Mwari ari kugogodza pamoyo pangu, uye achiti, William Branham, ndakakudana nguva refu, yakapfuura, nyika isati yavambwa, kuti ugoparidza vhangeri. Ndine nhaka, nhaka yeupenyu usingaperi. Zvino Mwari akatuma Jesu kuti nhaka iyi igova yemazviro kwazvo kwandiri, nokuti hapana chinhu chandaikwanisa kuita kuti ndizoigara. Yakange isina chaivepo, asi yaivapo pakange pasina chandaikwanisa kuita. Asi mukuzara kwenguva, Mwari akatuma munguva yake omene yakamunakira. Jesu, gwayana rakaurayiwa, nyika isati yavambwa, ropa rake rakadeurwa kuti ndizokwanisa kuenda kune nhaka yangu. Kuti ndive chii? Nhaka yei? Humwanakomana. Kuti ndigova mwanakomana waMwari. Uye zvino izvo zvinogona kukudzipai kusvika pakufa. Asi maiziva here kuti avo varume vari vanakomana vaMwari ndava naMwari vadiki? Vangani vakambobvira vazviziva izvozvo? Vangani vanoziva kuti Jesu akataura kudaro? Bhaibheri, Jesu akati, murayiro wenyu hauna here kuti pache zvavo kuti muri vanaMwari? Uye kana makavadaidza kuti vanaMwari, izvo Mwari akati muna Genesis 2 kuti vaiva vanaMwari nokuti vakange vari vaine utongi huzere pamusoro peumambo hwenyika. Akamupa utongi pamusoro pezvinhu zvose. Zvino akarasikirwa neumwari hwake, akarasikirwa neumwanakomana hwake, akarasikirwa neutongi hwake. Satani akahutora. Asi hama, takamirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari, avo vanodzoka vagoutora zvakare. Takamirira uzaro hwenguva, apo piramidi parinosvika pamusoro, apo vanakomana vaMwari vazere vacharatidzwa, apo simba raMwari richafamba richibuda. Hareruya! Uye richatora simba rose raakatorerwa naSatani. Hongu changamire, nderake ndiye Rogosi yakabuda kubva muna Mwari. Izvi ichokwadi, yaiva mwanakomana waMwari. Zvino akagadzira munhu ari kaMwari kadiki kaya, uye akati, kana vachidainza avo vakavengwa neshoko raMwari vaprofita, kana vachivadaidza kuti vanaMwari, avo vakavengwa neshoko raMwari. Uye Mwari akataura kudaro pachake kuti vaiva vanaMwari. Akaudza Mozisi, ndakakuita Mwari, ndikaita kuti Aroni ave muprofita wako. Ameni. Ndingaita semupengo wezvekunamata, asi handisi. Oh, kana maziso ako akakwanisa kuzaruka, zvinoona zvinhu izvi. Zvakanaka, akagadzira munhu ari Mwari, Mwari ari muumambo hwake, uye umambo hwake hunobva pane rimwe gungwa kuenda kune rimwe gungwa, kubva pane mamwe mahombe kombe kuenda pane mamwe mahombe kombe. Ane ubati pamusoro pawo. Uye Jesu paakauya ari Mwari mumwe chete asina chivi, akazviratidza paya mhepo padzakavhuvhuta, akati, rugare ngapave nerunyararo. Ameni. Uye pane muti, akati, ngapashaye munhu anodya kubva pauri. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, imi muri vanaMwari vadiki, kana mukati kugomo iri, ibva, uye ukasapokana mumwoyo mako, asi uchitende kuti zvawataura zvichaitika, unokwanisa kuva nezvawataura. Dzokera kumashure chaiko, kuna Genesis, kune zvepakutanga. Chii? Zvino nyika nezvisikwa zviri kugomera zvichichema, zvinhu zvose zviri kufamba. Chii? Kuratidzwa kwevanakomana vaMwari. Apo vanakomana vechokwadi, vanakomana vakaberekwa, vanakomana vakazadzwa, pavanotaura zvino shoko ravo rinotsigirwa. Ndotenda tave pamuganhu wazvo iko zvino. hongu changamire, taura kugomo iri, ngazivesa izozo. Hama, ndi, ndinoshuwa chinu, chakati ne chakati, chimwe chinu, kutichiitwe, ndiri mutendi muna Jesu Kristu, ndinochipa kwa muri ne muzita raishe Jesu Kristu, amen, heko kuratizwa. Oh, hama, zvirimwa zvangu zviri kutsva, kunze uko, handina kungenda wana, mvura inonaya zvachose, ndichakutumirai mvura inonaya, ne muzita rashe, ipapo, ichabva yauya. Oh, kumirira, kumera, zvisikwa zvose zvakamirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari. Mwari akazvitemera pamavambo. Mwari akapa munhu umambo, akapa Jesu Kristu, uye Jesu akahupa muzita rake nekugutsikana uku, kumbira Baba chipi nechipi muzita rangu, uye ndichachiita. Oh, hama Palma, kumirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari, nzvimbo yacho, chechi yacho, sekutaura, pandakaita buku rava Efeso, ndiro buku raJoshua, uye Joshua achiisa vanhu panzvimbo dzavanofanira kunge vari. Zvino dai vaitadza mira vakadzikama, zvino obva aisa Efraim pano uye apo panyika yaManase, zvino uyuwo aidzoka achikakavara nekupopota. Ko, vachazofambidzana sei? Apo mumwe achiti, ndirimu Baptist, ndirimu Methodist, ndirimu Pentecost, ndirimu Oneness, ndirimu Twoness, ndiri weyakati ikati. Muchazviita sei? Mirai makadzikama. Mwari anoda kuisa chechi yake panzvimbo. Vanakomana nevanasikana vaMwari, Mwari, nditendere kuti ndirarame kuti ndizvione, ndiwo munamato wangu. Zvava pedyo zvakanyanya kusvikira pokuti potse ndave kukwanisa kuzvinzwa ndichizvibata nemaoko angu. Zviri kuratidzika kudaro, zvitori ipapo. Ndizvo zvandagara ndichishuvira kuti ndione. Kumirira nguva apo unofamba uchidzika nemumugwagwa, hapo parere meta makumbo yakarara apo, kubvira mudumbu ramai vake, sirivheri nendarama handina. Oh, kumirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari. Haleruya! Apo Mwari achazvizivisa. Apo vachamisa urwere, vachamisa kenza, vachamisa zvirwere. Munofunga kuti kenza chimwe chinhu? Bhaibheri rakati pane nguva ichauya apo vanhu vachaora munyama yavo, uye magora achadya mitumbi yavo vasati vatombofa. Kenza yakaita sekurwadza kwezino kune zviri kuuya. Asi rangarirai chinhu ichi chakaipisisa, chakarambidzwa muzuva iroro kuti chibate avo vane chisimbiso chaMwari. Ndizvo zvatiri kushingairira iko zvino, kuti tipinde uye toiswa panzvimbo dzedu muumambo hwaMwari. Matenda aya akaipisisa asati arova. Oh, zvakanaka sei! Mwaka wenguva, ruzaro wenguva, iyo nhaka. Muna iye isuo zvakare takawana nhaka yatakatemerwa kare. Nhaka yedu yakapiwa kwatiri sei? Kubudikidza nechii? Kufanotemera. Kufanotemera ndiko kufanoziva. Ko, Mwari akaziva sei kuti aizovimba newe kuti uve muparidzi? Kufanoziva kwake. Vete uyo anoda kana anomhanya kana uyo ndi Mwari anoratidza tsitsi. Ndizvozvo kufanotemera. Akaziva zvaiva zviri mauri, akaziva zvaiva zviri mauri usati watombouya panyika, akaziva zvaiva zviri mauri asati patombova nenyika yekuti uuye mairi. Ndiye iye, ndiye Mwari asina magumo, asina gumirwe. Isu tine muganhu, tinongokwanisa kufunga zvine muganhu. Zvanga zvakanyanya pandiri kubvira apo pane zviya zvakaitika kwandiri. Handizive, ndikafunga ikoko. Pandakamira ikoko kuchinguva chidiki chemufaro, uye ndikafunga. Hakuna mangwana, kwakange kusina nezuro, hakuna urwere, hakuna kusuwa, hakuna zvekuti kamufaro kashoma. Kozoti mufaro wakawandisa unongova mufaro wese. Oh, ini zvangu. Oh, pandakamira ikoko, zvino ndikati chii ichi? Izwi riya rikati urwu rudo rwakakwana, uye chinhu chose chawakambobvira wada, uye chinhu chose chakambobvira chakuda chiri kuno pamwe newe iko zvino. Uye iwe uchatiisa kuna Ishe Jesu apo paanouya nemikombe yeshumiro yako. Ndakaona madzimai ai ane runako akamira ipapo, vose vachindimbundira vachidanidzira, hama yangu inokosha, inodikanwa. Ndikaona varume vaya nebvudzi riya risina kunyatsokamika rakarembera richisvika muhuro pano, vachimhanya vachindimbundira vachiti, hama yedu inodikanwa. Zvino ndakafunga, izvi zvinorevei? Iye akati, ava vanhu vako. Ndikati, vanhu vangu hazvikwanisike kuti kuve nevekwa Branham vakawanda kudai apa pane mamiriyoni. Akati, vanhu vako vawakatendeutsa. Hareruya! Vanhu vako vawakatendeutsa ndivo avo vaka. Akati, unoona uyo akamira apo, mudzimai akanakisisa wandati ndamboona. Akati, akange apfuura makore makumi mapfumbamwe okuberekwa pawakamutungamirira kuna Mwari. Ndicho chikonzero ari kudanidzira hama yangu inodikanwa. Akati, haachazombofi. Akakwegura zvakare akatopfuura kwazviri ave pakanakisisa pehumhandara. Akamira pano haakwanise kumwa mvura inotonhora. Haachisina basa nayo. Haakwanise kurara pasi obatwa nehope nekuti haanete. Hakuna mangwana, hakuna zuro kana chii zvacho. Tiri muna zienda nakuenda iko zvino. Asi nerimwe zuva rakabwinyiswa, mwanakomana waMwari achauya uye uchatongwa maererano neshoko rawakavaparidzira. Hama, ndakati, Pauro achafanira kuunza oka rake here hongu changamiri. Ndakati, ndakariparidza chaizvo izvo sematauriro arakaitwa naPauro. Handina kumbobvira ndatsauka, handina kumbobvira ndaunza kana zvimwe zvitendwa zvechechi kana zvimwewo. Ndakaramba ndakadaro. Zvino vose vakadanidzira muhumwe, tinozviziva izvozvo. Takazorora nekugutsikana. Vakati, uchatiendesa kwaari uye zvino tichazodzokera tose panyika zvakare kunogara nekusingaperi. Ini zvangu. Ipapo ndakabva ndatanga kupepuka. Ndakatarisa wakarara ipapo pamubhedha, ndichibva ndaona mutumbi wangu wakare kuno uri kukwegura nekuunyana nekukokonyara nekurohwa neurwere nekutambudzwa. Uye ndakaona maoko angu akatsamirwa negotsi rangu. Zvino ndakafunga, ndichafanirwa kuti ndidzokere muchinhu icho zvakare here? Uye ndakaramba ndichinzwa izwi riya, ramba uchishingaira, ramba uchishingaira. Ndakati, Ishe, ndagara ndichitenda mune kupodza kwaMwari. Ndicharamba ndichingokutenda, asi ndichashingairira mweya iyo. Nekudaro, ndibatsirei. Ndichave nevakawanda ikoko. Vandicha, nditenderei kuti ndirarame, Ishe. Uye, ndichaunza vamwe miriyoni ikoko. Kana, mukangonditendera kuti ndirarame. Handina basa nekuti ndeve ruvara rupi, chitendwa chipi, ndeve nyika ipi. Kana zvavari, vanova vamwe pavanosvika ikoko. Uye miganhu yekupatsanura iyi inenge yapfuura. Ndinokwanisa kuona madzimai aya vainge vakanaka zvikuru. Handisati ndamboona dzainge dzichidzika zasi. Bvudzi refu raidzika nekumusana kwavo. Marokwe marefu aisvika zasi. Vakange vasina shangu. Ndakaona varume vaiva nevhudzi rakarembera risina kunyatsokamika richisvika muhuro mavo, tsvuku, dema nemavara ose akasiyana-siyana. Uye vainge vachindimbundira. Ndaitonzwa kundibata kwavo. Ndainzwa maoko avo. Mwari ndiye mutongi wangu. Uye nebhuku rinoyera iri rakazaruka. Ndaikwanisa kuvanzwa zvimwe chete semanzwiro andinoita maoko angu pachiso changu. Vakange vachindimbundira pakange pasina manzwiro anoita murume paanombundira madzimai sezvazviri zvino. Handina basa kuti uri mutsvene zvakadini, kuti uri ani, uri mhando ipi yemuparidzi, muprisita kana chero chipi chaungava. Hakuna murume anotendera mudzimai omumbundira pasingazoite manzwiro evanhu. Ndicho chokwadi chaicho. Asi hama, paunoyambuka pakati pekuno neikoko, hazvina kudaro ikoko. Ini zvangu zvakanyanya. Kune hazvikwanisike. Runongova rudo chete. Zvinhu zvese ndezvemazviro kwazvo hama. Uye zvinhu zvese ndezvemazviro kwazvo hanzvadzi. Hakuna rufu, hakuna kusuwa, hakuna godo kana chimwe chinhu. Hakuna chinokwanisa kupindako. Kunongori kwakakwana. Ndizvo zvandiri kushingairira, ndizvo zvandiri kuisira panzvimbo. Ndakati, Ishe, ndicho chikonzero. Ndiri pano pachechi ndichiedza kuisa chechi muurongwa, ndichikuudza iwe hama nehanzvadzi kuti pane chinhu chimwe chete chinokwanisa kupinda ikoko, chinova rudo rwakakwana. Kwete nekuti wakatendeka kuBranham Tabernacle kana kuchechi Methodist kana chechi Baptist, idzodzo dzakanaka, unofanira kudaro. Asi shamwari, unofanira kwete nokuti wakataura nendimi ukatamba mumweya nokuti wakadzinga madhimoni kana kufambisa makomo nekutenda. Izvozvo zvakanaka nekuti zvakanaka. Asi kunyange zvakadaro, usare kwokunge rudo rwuya rwakakwana rwemazviro kwazvo rwavemo, ndiko kwaiva nerudo rwakakwana. Uye ndicho chinhu chega chichaita kuti upinde ikoko. Ndicho chinhu chega chinokwanisa kugara ikoko. Ndicho chinhu chega chaivako ikoko. Ini zvangu, kugadzwa Mwari nyika isati yavambwa. Zvino ngatichimbidzikei, ngatipedzei chitsauko chimwe chete ichi zvakadaro. Kana zvichikwanisika mumaminitsi gumi anotevera, muna iye isuwo takawana nhaka, tinowana nhaka yei? Upenyu husingaperi yatakatemerwa kare sei? Munhu wese anozvinzwisisa here izvozvo? Wakadana pana mwari here? Kwete, mwari akakudana. Pamwe vanhu vanoti, oh, ndakangotsvaga mwari, ndikatsvaga mwari. Hauna kudaro. Hakuna munhu akambobvira atsvaga mwari. Ndimwari anotsvaga munhu. Jesu akati, hakuna munhu anokwanisa kuuya kwandiri nze kwokunge baba vangu vamudhonza kutanga. Munoona, hunhu hwemunhu kutiza achibva kuna mwari. Uye unoti zvino, izvi ndizvo zvinondikanganisa. Ndingadaro kuti ndiparidzire imi vanhu, musarambe muri muchinhano chimwe chete, tamange muchifamba machiri. Shandukai zvino, ndinzwei apo ndichizvitaura. Zvanzi naJehovha, handina kumbobvira ndazvidana izvi. Handisi, asi munondidaidza kuti muprofita wenyu, kana kuti muprofita. Nyika yese inozvitenda kudaro. Nyika dzese, mamiriyoni nemamiriyoni nemamiriyoni evanhu. Ndakataura, ndakatarisana uyezve ndisina kutarisana nemamiriyoni gumi kana gumi kana gumi nemaviri evanhu kana kudarika. Ndichitaura, ndakanyatsonangana navo. Ndakaona makumi ezviuru ezvionwa ezviratidzo nezvishamiso. Uye hakuna kana chimwe chazvo chakambobvira chakundikana. Uye ndizvozvo chaizvo akafanondiudza zvinhu zvisina kumbobvira zvatadza kuitika nemo nemo. Ndingaunze munhu upi neupi zvake kuti azvipikise izvozvo. Ndizvozvo handizviti ndiri muprofita, asi munonditeerera. Zvanzi naJehovha, ndichatora rudo rwakakwana kuti ndikuise munzvimbo iyi, nekuti ndirwo rwega rwaivako. Zvisinei nekuti imari yakadini, kuratidzwa kwakadini, kwezviitiko zvekunamata, mabasa akawanda zvakadini, awakaita kana chero chipi chawakaita, izvozvo hazvizoreve chinhu nezuva iroro. Zvichatora rudo rwakakwana. Nekudaro, chingave chipi chaungaite, tsendeka zvinhu zvose parutivi kusvikira wanyatsozadzwa nerudo rwaMwari, kusvikira wave kukwanisa kuda avo vanokuvenga. Ndinongori sekutaura kwandaita mangwanani ano. Ndakaumbwa maumbirwo angu ose inyasha. Vanhu vazhinji vanoti, zvino iwe kwenya musana wangu ndigozokwenyawo wako. Hongu, ndiitirewo chimwe chinhu ndigozokuitirawo chimwe chinhu. Hadzisi nyasha. Nyasha ndedzekuti kana musana wako uri kuvava ndinongoukwenya zvakangodaro, zvisinei nekuti wandikwenya kana kuti hauna. Ukandirova mbama kumeso wobva wati, musana wangu wava kuda kuvava kana kuti uri kuda kukwenywa. Ndinoukwenya. Maona, ndizvozvo. Ita chimwe chinhu. Handitendi mumabasa. Ndinotenda kuti mabasa ndirwo rudo. Mabasa ndiko, mabasa ndiko kuratidzwa kwekuti paita nyasha. Handirarame ndakatendeka kumudzimai wangu, nokuti ndinotenda kuti anozondiramba kana ndikasadaro. Ndinorarama ndakatendeka kwaari nekuti ndinomuda. Handiparidze vhangeri nokuti ndinofunga kuti ndinozoenda kuGehena kana ndikasaparidza. Ndinoparidza vhangeri nekuti ndinomuda. Zviro kwazvo, munofunga ndaizoyambuka makungwa aya ane madutu nendege dziya dzinenge dzisina kugadzikana dzichipepereka nemheni ichipenya ipapo nezvimwe zvose zvokutoti paminiti ipi zvayo munhu wese achiridza mhere uye vana kaziwa Maria vachiitwa mundege mose nezvimwe zvose vanhu vachizeya vakazvisunga nemabhandi ekuzvichengetedza uye mutyairi wendege achiti tangosara nemafuta ekuti tienderere mberi kwemaminiti gumi nemashanu bedzi hatisi kuziva patave zvino. Munofunga kuti ndaizoita izvozvo kungoitira kunakidzwa nekuzviita ha? Munofunga kuti ndaizodzokera kunze uko kumasango uko kwekuti mauto echijerimani aitoisa maoko avo akandikomberedza seizvi usiku hoga hoga vachindiunza mukati nekundiburitsa kunze mumusangano kusvikira Mweya Mutsvene watanga kuita minana. Vechikomunisti vaive vakagara nemichina yokuonesa usiku kuti vagondipfuura nepfuti vari maera kubva pandaiva. Munofunga ndaizoita izvozvo kuti ndigonakidzwa nazvo nekuti pane chimwe chinhu chiri mandiri chine rudo. Ivo vanhu vakafirwa naKristu. Pauro akati, handisi kungoda bedzi kuenda kumusoro kuJerusarema, asi ndiri kuenda kumusoro ikoko kuti ndinorovererwa. Ndiri kuenda kundofa. Ndiri kuenda kumusoro ikoko kunofa nokuda kwechikonzero chashe. Chimwe chinhu, rudo runokumanikidza runoita kuti udaro. Izvi ndizvozvo chaizvo vaindakaparidzira vhangeri kuti ndiwane mari. Ndai zvakange zvakadaro, handaizova nechikwereti chezviuru makumi maviri zvamadhora usiku huno. Handaizenge ndiri muchikwereti ichocho, kwete changamire, nokuti ndikadai ndakachengeta mamwe emamiriyoni emadhora andakange ndapiwa. Mumwe murume akatumira mibato reFBI negwaro remadhora miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mashanu. Zvino ini ndokuti idzoserei? Hazvisi zvemari. Haisi mari. Handiparidzire vhangeri kuitira mari. Kwete izvozvo nemhaka yechikonzero cherudo. Chinhu chandinoda kuita ndechekuti apo handichayambuka muganhu wekupedzisira uya uko unogona kuva mumaminitsi mashanu kubva zvino, unogona kuva mumaawa maviri kubva zvino, unogona kuva mumakore makumi mashanu kubva zvino. Handizivi kuti zvichava rini, asi pazvichazova ndasvika ikoko ndinoda kuzokuonai muri pakanakisisa poudiki hwenyu muchimhanya muchidanidzira, hama yangu inodikanwa, hama yangu. Ndizvo zviri mumwoyo mangu, ndicho chikonzero chacho. Handisi kungoedza kupesana newe kuti ndingova nekusiyana, asi ndiri kuedza kukuisa munzira yakanaka. Ndiyo nzira yekupinda nayo, haisi chechi yako, kwete sangano rako, asi kuberekwa kwako muna Kristu. Oh, ini zvangu. Muna iye takawana nhaka yatakatemerwa kare maererano nechinangwa chaiye anoita zvose nokufunga kwokuda kwake. Teererai, tichavhara mumaminitsi mashoma. Nyatsoteererai zvino tisati tavhara, kuti tirumbidze kubwinya kwake isu takavimba kutanga Kristu. Muna iye nemiwo wamakavimba, tarisai izvi zvino nepedyo. Pfekai mabhachi enyu, mabhachi evhangeri. Murambe makavhura nzeve dzenyu muchinyatsoteerera. Ndiri pandima 13. Muna iye nemiwo wamakavimba shure kwokunge manzwa, kutenda kunouya ne kunzwa shoko ra shure kwokunge manzwa shoko rezvokwadi. Chii chinonzi chokwadi? Shoko ramwari ndizvo here? Johani 17:17, kunemi vari kunyora magwaro pasi, Jesu akati, vachenesei Baba kubudikidza nechokwadi. Shoko renyu izvokwadi. Shure kwokunge manzwa chokwadi, iyo evhangeri yekuponeswa kwenyu, rwaiva ruponeso rwakaita sei? Rwaiedza kuvaudza rwakafanotemerwa nyika isati yavambwa. Ndizvo here kusvika pakugadzwa kwevanakomana vakafanotemerwa kuupenyu husingaperi? Zvino shure kwokunge mauya kuupenyu husingaperi, shure kwokunge maponeswa, macheneswa, mazadzwa nemweya mutsvene, munova vanakomana. Zvino Mwari ave kuda kukugadzai panzvimbo dzenyu, oh, kuitira kuti mugokwanisa kushandira umambo hwake uye nekubwinya kwake. Iri ndiro vhangeri. Zvinova chokutanga unonzwa shoko, tendeuka kubhabhatidzwa muzita raJesu Kristu kuitira kanganwiro yezvivi, kubvisa zvivi zvako zvese uchidana pazita rashe Jesu Kristu kuitira nyika yevimbiso. Vimbiso ndiye kune mufambi woga woga ari munzira yako. Kana wasiya imba yako usiku huno uri mutadzi uchiti ndichafamba ndichienda kuBranham Tabernacle, Mwari anokupa mukana wacho usiku huno. Pane chinhu chimwe chete chiri pakati pako nenyika yevimbiso. Chii nyika yevimbiso? Mweya mutsvene. Chakanga chiri pakati paJoshua nenyika yevimbiso yaiva Jorodhani. Ndizvozvo chaizvo Mozisi anova mufananidzo waKristu akatungamira vana kusvika panyika yevimbiso, asi Mozisi haana kuvapinza munyika yevimbiso. Joshua akapinza vanhu ndokuvagovera nyika. Jesu akabhadhara mubhadharo akavatungamira kumweya mutsvene. Mwari akatumira mweya mutsvene pasi, uye iye akazoisa chechi muurongwa, munhu mumwe nemumwe achimuzadza neupo hwaiye omene. Muri kuona zvandiri kureva here? Zvose muna Kristu Jesu. Kuti Mwari akafanotemera izvi sei pakudana kwevhangeri iri. Pauro vaGaratiya 1:8 akati kunyange mutumwa akauya achiparidza zvimwewo hazvo ngave akatukwa. Chokwadi, vhangeri. Nyatsoteererai zvino tichiverenga pamberi tichipedza ndima. Iyo evhangeri yekuponeswa kwenyu muna iye zvakare nyatsoteererai shure kwazvo wamakatenda kwaari mukaisirwa chisimbiso chemweya mutsvene wamakapikirwa mumazuva ekupedzisira. Bhaibheri rakati, tarirai zvino, mumazuva ekupedzisira pachange paine mapoka maviri evanhu, rimwe racho richange riine chisimbiso chaMwari, rimwe racho richava nemunembo wechikara. Ndizvozvo here? Vangani vanozviziva izvozvo? Zvakanaka. Kana chisimbiso chaMwari chiri chisimbiso kana chisimbiso chaMwari chiri mweya mutsvene, nekudaro kusava nemweya mutsvene ndiwo munembo wechikara. Uye Bhaibheri rakati, muyamiriri iyi ichange iri pedyo nepedyo kwazvo kusvikira waizonyengeredza vasanangurwa chaivo ivo dai zvaikwanisika. Haufe wakadaro nokuti vakasanangurirwa kuupenyu husingaperi. Maona, vachienda kuchechi sekungoziva kuti pane mhandara gumi dzakaenda kunochingamidza Ishe, vose vakange vakacheneswa, vose vaine utsvene, mumwe nemumwe wavo ainge akacheneswa. Vashanu vakaregera kuita hanya ndokurega mwenje yavo ichidzima. Vashanu vakanga vaine mafuta mumarambi avo. Zvinotarira chikomba chouya. Zvino vashanu vaya vakanga vaine mafuta mumarambi avo vakaenda vakapinda mumabiko emuchato, uye vamwe vaya vakasiyiwa kunze uko kwaiva nekuchema nekuungudza nekugedageda kwemeno. Gadzirirai nekuti hamuzive nguva inouya Ishe. Ivai mafuta anomirira chii muBhaibheri? Mweya Mutsvene. Zvino kunemi nhasi, imi hama masabata, makati zuva rechinomwe ndiro chisimbiso chaMwari. Buritsai gwaro rimwe chete rinozviratidza. Bhaibheri rakati chisimbiso chaMwari Mweya Mutsvene. Tarirai izvi chinova, tarirai pandima 13. Zvino shure makatenda kwaari mukaisirwa chisimbiso chemweya mutsvene wamakapikirwa, vhurai kuna vaEfeso 4:30. Ndinotenda ndiyo. Tarisai tikasawana 4:30 tione kana zvisiri zvimwe chete. VaEfeso chitsauko 4 uye pandima 30 hongu ndipo pazviri 4:30. Regai kuchemedza Mweya Mutsvene waMwari wamakasimbiswa nawo kusvikira pazuva rekudzikinurwa. Kwenguva yakareba zvakadini? Kana wanyatsogamuchira Mweya Mutsvene unogara newe kwenguva yakareba zvakadini? Kusvikira parumutsiriro runotevera, kusvikira paunogumburwa naambuya vako, kusvikira paunotukwa nemukuru wako wekubasa here, kusvikira pazuva rekudzikinurwa kwako. Hareruya! Mushure mokunge wafa, mushure mokunge wayambukira munyika iyoyo, umo maunomira imomo pamwe nevadikani vako, unenge uchakangoramba wakazadzwa nemweya mutsvene. Gwaro, unongoramba uri sezvauri iko zvino, kungoti wavene wapinda mune mumwe mutumbi, wangochinja imba bedzi. Hino iyi yakakwegura, hauchakwanisa kuramba kuchirovera zvipikiri pamarata edenga. Mapango edenga asvika pakuora. Ndizvozvo, nekudaro wakangosiya chinhu ichi chikare ukachiregedza chichiora ndokufamba uchipinda mune itsva. Ndizvozvo here? Nokuti kana mutumbi uno wevhu waparadzwa, tine mumwe wakatimirira. Munorangarira here rimwe zuva patakapfuura nemazviri kana kamwana kaiki kari kuumbwa kudumbu raamai, uye nyama diki idzi dzichipfanapfana nekusvetuka-svetuka dzichingodaro? Asi panguva iyoyo amai pavanongobara mwana uye mwana wacho panyika, chinhu chekutanga panenge paine mutumbi wepamweya kuti ubate kamutumbi aka kepanyama. Zvichida chiremba anokapa seizvi kana chimwe chinhu chokukazunza-zunza koti wa. Zvino pakarepo kanoenda pazamhu raamai vako koti kachigutsurira musoro wako mudiki pazamhu raamai vako kuitira kuti tsinga idzo dzemukaka dziunze mukaka. Kamhuru kadiki panguva yakanongodonhedzerwa pasi kubva muna amai vako kanosimuka nemabvi ako shure nemaminitsi mashoma. Kanozoitei? Kanopoterera kumashure kosvikobata pana amai ava, kanotanga kugutsurira musoro wako kudai kuwana mukaka wako. Hareruya! Hongu changamire. Kana mutumbi uyu wepanyama wauya maari, panova nemutumbi wemweya unoumirira. Zvino kana mutumbi uno wepanyama wakandwa pasi, hareruya, pane mumwe wakamirira mhiri uko. Tinongofamba tichibva mune uno kutopinda mune mumwe. Tinoshandura nzvimbo yedu yeugaro. Uno unofa, unofanira kupfeka kusafa. Uno womweya, uno unoora, unopfeka kusaora. Mutumbi uno wakwegura, wakaunyana, wakakokonyara, wakakombama, asi hauzoshanduki pamaonerwo awo zvachose. Zvinoreva kana wasvika mhiri uko unenge uchingova nemweya mumwe chete. Regai ndikupei kamwe kanhu kanonzwika sekanokumonyorotsai, asi iBhaibheri ndinozokupai chimwe chinozozvipfudzunura kwamuri. Tarirai ichi, apo Sauro wakare mambo, muparidzi wakare mukuru wesangano zasi uku, panguva iyoyo munoziva akanga aine musoro nemapipito zvakareba kupfuurira vose, uye akange achitya vakange vasina chavaiziva pamusoro pezvinhu zvemweya. Dhavhidhi akatozouya ndokudzikinura Gwayana kubva mumuromo weshumba akauraya Goriati. Mutarisei, akange abva pana Mwari zvakanyanya akasvika pakuvenga muparidzi uyu muumburuki mutsvene pachinhambwe chokuti amutsigire achiedza kumubatsira akamupandukira. Kana iwo uyu usiri iwo mufananidzo wacho chaiwo, taiwo mufananidzo wacho ndokubva anyatsomusiya. Vangani vakange vari pano pandakaenda parwendo rwangu rwekutanga ndikaparidza Dhavhidhi achiuraya Goriati? Andakaenda vazhinji vamwe vashoma vevanhu vakare. Ndiri kugadzirira kuenda zvakare. Pane izvi munorangarira here? Munoona here zviya? Zvakangouya svondo yapfuura, zviri kuenda kunopinda mune chimwe chinhano. Kubata kwechipiri kwaDhavhidhi, chinhano chechipiri cheshumiro yake, ndizvozvo chaizvo zvinova zvokuti akazova mambo weIsraeri. Cherechedzai shumiro zvino yave kuenda mune chimwe chinhano chakakwirira ichiwedzera pakuratidzwa. Ndizvo zvakaitawo Dhavhidhi. Ndazvicherechedza izvi. Pauya Dhavhidhi, apo Mwari akaita kuti Dhavhidhi abude kunze uko akanouraya shumba. Cherechedzai. Uye akanouraya chitsere ndokuzouraya muFiristiya. Zvino pakauya nguva apo Mwari akapira mweya wakaipa kune mukomana uyo wekare, uye waiva wokuitei? Wokuvenga Dhavhidhi. Uye ndinotenda zvino matepi aya, teererai zvino hama, imi muri pamatepi aya, kana musingawirirane neni ndiregerereiwo. Munoona ndinokudai ndichasangana nemi mhiri uko. Zvakangodaro, munoona, nokuti kana uri munhu waMwari ndichasangana newe zvakadaro. Asi ndinoda kutaura izvi hechino chikonzero, nekuti Sauro akaona kuti Dhavhidhi akanga aine chimwe chinhu chaakanga asina. Zvino chii chakazoitika? Kamukomana kadiki kekare kainge kakatsvukuruka kakati kokonyarei? Bhaibheri rakati akange akatsvukuruka, akange asiri mwana anonyatsoratidzika zvakanaka. Akatsvukuruka aingova munhu aiva akati kokonyarei. Zvino akaenda kunze ikoko, uye Sauro handiti akapfeka nhumbi dzaSauro dzokurwa nadzo, uye ndinofungidzira kuti nhoo yaisvika patsoka dzake chaipo, uye akati ndisai zvinhu izvi pandiri. Ndichida akamupa digiri rachiremba, PhD kana LLD kana zvimwewo munoziva. Zvino ndokubva ati handina chinhu chandinoziva pamusoro pezvinhu izvi, nokuti handisati tambozviedza. Regai ndive neichi icho chandinoziva kuti ndiri kuitei nacho. Hongu changamiri akatora chimvii, uye vakaita kuti Dhavhidhi avire nehasha nokuti vakunda machechi, machechi akange oimba. Sauro angadaro akauraya zviuru zvake, asi Dhavhidhi akauraya makumi ezviuru zvake. Zvino akava negodo ndezviya zvakare kare zvezita raJesu. Hapana zviripo pazviri. Ndizvozvo zvino Mwari akaitei kwaari? Mwari akatumira mweya wakaipa pamusoro pake wokuti avenge Dhavhidhi. Iye akavenga Dhavhidhi pasina chikonzero. Dhavhidhi aigona kunge akamonyorora mutsipa wake panguva dzinoverengeka, aikwanisa, asi akangosiya zvakadaro. Haana kutombobvira ataura chinhu. Chokwadi aigona kunge akazviita. Akamboenda paaiva akacheka besu rejasi rake. Humwe usiku akadzoka achiti, tarisai kuno, onaiwo hongu changamire. Aigona kunge akazviita, asi akangomusiya akadaro. Aigona kunge akaputsa boka rake obva avaparadzira, obva atanga sangano rake pachake dai aita zvake kudaro, asi haana kuzviita. Akangosiya Sauro achienderera mberi. Rega Mwari ave wacho anorwa, hongu changamire. Zvino paakazoenderera mberi kunze uye hondo ichipera ikaenderera mberi, mweya wakaipa uya wakasvitsa Sauro pokuti atadze kuwana mhinduro kubva kuna Mwari. Mushure mekanguva aka mweya washe wakange wabva paari. Uye Samueri wekare, uyo wavakange varamba, uyo aiva wacho izwi raMwari zvemazviro kwazvo kwavari, uyo akange ataura navo mumashure vasati vave kuda kuzvibata senyika. Sei chechi ichida kuzvibata senyika? Sei maPentecost vakabhabhatidzwa? MaMethodist vane chiitiko chemweya mutsvene? NemaBaptist nemaPresbyterian vachida kuzvibata senyika? Sei vachizviita? Handizive ini handitombokwanise kuzvinzwisisa. Munoti zvakanaka, zvinonakidza zvakanyanya kutamba mutambo wemakasa. Zvokungonakidzwa hazvo zvishoma. Muchikanda kamari kwokutangisa nako kubejerana, chingave chii chamunozvidaidza? Chivi ichocho? Hamufanire kuva nezvinhu izvozvo mumba menyu. Haiwawo, hazvikuvadze kuti tikutorawo kagirazi kadiki zvishoma kehwawa? Tinongonwa ushoma, ini nemudzimai wangu tinongonwa ushoma masikati. Zvino chinhu chekutanga, munoziva vana venyu vanozonwawo ushoma. chokwadi ndizvozvo uye imi madzimai diabori achangobva kugadzira ndizvo zvaakaita pamavambo uye chokwadi akanangana nemi hanzvadzi anongoita izvozvo kuti angu nekuti anoziva zvaanogona kuita anogona kunyengera mudzimai nekukurumidza zvakapetwa chiuru kupfuura murume ndinoziva kuti zvinorwadzisa manzwiro enyu asi ndicho chokwadi ndizvozvo chaizvo ndizvo zvaakaita mubindu reEdheni anokwanisa kuita zvino akange akatendeka akange akaperera asi akanyengerwa adhama haana kunyengerwa bhaibheri rakadaro haana kunyengerwa asi mudzimai akanyengerwa nekudaro anokwanisa kumunyengera asi zvakadaro vafudzi vanoenderera mberi vachigadza vaparidzi vechidzimai voita kuti vatungamire ungano saizvozvo asi bhaibheri rino rinozvitsiura kubva muna Genesi kusvika muna zvakazarurwa unoti zvino zvakanaka zvakanaka vanhu vanogona kuparidza zvakangofanana naizvozvo ndinozviziva kuti ndizvozvo semumwe munhu akatanga kutaura nendimi pane imwe nguva ndakangoenderera mberi ndichiparidza zvino pandakabuda panze mumwe mudzimai akati kumwanakomana wangu akati ndine shoko rokupa mangwana manheru akati kana baba vako vauya papuratifomu akati saka mai muri kurevei usiku ihwohwo pagadzirirwa pandakanga ndoda kudanira vanhu kuti vauye paaritari akagadziridza vhudzi rake ndokukwidziridza masitokononzi ake nezvimwe zvose ndokugadzirira akasvetukira pachena nechepakati ndokutanga kusvetuka-svetuka achitaura nendimi nokuprofita ndakangoenderera mberi ndichiparidza ndokudanira vanhu kuti vauye paaritari handina kumbobvira ndazviremekedza kana nepadiki pose zvakange zvisina kunaka nekudaro zvino saka bhaibheri rakati tisadaro rakati iwo mweya wavaprofita uri pasi pemuprofita mwari ari mwari achitaura papuratifomu regai ataure pauro akati kana paine chinhu chazarurirwa une mumwe munhu ngaanyarari kusvikira mumwe wacho apedza ndizvozvo zvino pandakazobuda kunze vanhu ava vakati raiva boka guru ravanhu vakati machemedza mweya mutsvene usiku huno ndikati nekuita sei ndaitei vakati saka pai hanzvadzi iya paiyapa shoko riya hareruya paataura zviya handiti ndikati ndanga ndichiparidza iye anga ari kunze kweurongwa vakati zviya zvange zviri zvitsva zvichangoburwa kubva pachigaro zvange zviri zvitsva kupfuura izvo wanga uchiparidza zvino izvi zvinongoratidza kuti zvinoratidza chimwe cheizvi uye ndinozvitaura nekukuremekedzai kunogona kunge kuri kusangana kwepfungwa kana kusaremekedza kana dzidziso isina zivo isingatombozivi pamusoro pamwari dzetsuro isingazive nezvishangu dzemuchando zvino izvozvo handizvitaure izvozvo kuti ndiite chitaurwa cheupenzi nokuti ino haisi nzvimbo yekungotaura zvinosekesa asi ndicho chokwadi chaicho munhu anogona kuziva kuti mwari haasi muvambi wenyonganiso ndewerugare bhaibheri havazive zvega zvavaiziva zvokuita kwaiva kusvetuka-svetuka vachitaura nendimi voti ndine mweya mutsvene hareruya ndakamira ndikaona kuafrica n'anga nevakadaro vachitaura vakawanda zviuru zvishanu panguva imwe vachisvetuka-svetuka ropa rakazara kumeso kwavo vachitaura nendimi uye vachinwa ropa kubva mudehenya remunhu vachidana dhiabhori vachitaura nendimi asi zvakadaro kutaura nendimi chipo chamwari asi handicho chiratidzo chisingakundikane chemweya mutsvene regai ndikuudzei izvozvo iko zvino ndinotenda kuti vatsvene vose vakafemerwa vanotaura nendimi ndinotenda munhu ane nguva yekuti kana anyatsofemerwa namwari zvekuti anosvika pakutaura nendimi ndinozvitenda izvozvo asi handitendi kuti chimbori chiratidzo chokuti une mweya mutsvene hongu changamire ndinotenda pane nguva dzokuti unova nekutenda munhu unonyatsofamba waenda ipapo wondoisa maoko ako pakamwana kadiki kane kenza apo kanenge kakambonamatirwa nevaparidzi makumi mashanu kobva kapodzwa nekuti amai ava vane kutenda pamwana uyu mwari vanenge vamupa iye inhengo yomutumbi wakristu hongu changamire ndinozvitenda izvozvo ndakazviona zvichiitwa uye ndinoziva kuti ichokwadi asi zvazviri ndezvekuisa chechi muurongwa yomiswa muurongwa kuti tigokwanisa kushanda zvino ngatipedzei chikamu chasara chendima iyi pano tisati taenda shure kwacho makagamuchira mukaiswa chisimbiso chemweya mutsvene wamakapikirwa chisimbiso chii chisimbiso ndicho chinhu chekutanga chinoratidza kuti ibasa rakapedzwa basa rakapedzwa chinhu chinotevera chachinoratidza muridzi uye chinhu chinotevera chachinoratidza kuchengetedzeka kuchichengeta totisemuenzaniso ndaisimboshandira Pennsylvania Railroad ndaisimboshanda nababa vangu pakambani yezvitima taitakura tichiisa zvinhu mumatiroko uye taiisa zasi kuno pakambani iyi yairongedza zvinhu zvaizotakurwa taitakura magaba esimbi taironga mamwe pamusoro apa uye mamwe kuzasi kuno uye mamwe nechepamusoro zvakadai asi tiroko iroro risati ratomboiswa chisimbiso boromani aiuya neipapo obva arisunda osunda zvine simba ichi ozungunutsa icho musaribvumidze anozopwanyika pwanyika ese asati asvikako musaribvumidze aburitsei kunze tangisei patsva boromani aisabvumidza tiroko iroro mweya mutsvene ndiwo foromani anokuzungusa zvishoma iwe woti gwendere gwendere unotenda shoko rose ramwari here handitende muzvinhu zviya zvemuzita rajesu zvakare anokupomera wati gwendere gwendere munoona handitendi mukupodza kwamwari kana zvakadaro uchiri kugwendereka aburitsei kunze unotenda here kuti jesu kristu ndiye mumwe chete zuro zvino neimwewo nzira wati gwendere gwendere tandirai kunze munoona harisati raita zvakanaka ipapo hongu changamiri hama kana yakagadzirira kuti iti ameni wakagamuchira mweya mutsvene here ameni zvinhu zvose zvakanyatsopedzwa here ameni zvino foromani anoitei zvinhu zvose zvakanyatsorongwa zvakanaka zvisingazunguzike zvakazara nevhangeri shoko roga roga ramwari rakanaka zvinhu zvose zvakakwana ndinotenda shoko roga roga ameni 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 unotenda here kuti mwari achiri kupodza ameni unotenda here kuti jesu mumwe chete zuro nokusingaperi ameni unotenda here kuti mweya mutsvene uchiri wemazviro kwazvo sezvawakagara uri ameni unotenda here kuti mweya mumwe chete wakawira pana pauro unowira patiri ameni unotenda here kuti unoita zvinhu zvimwe chete kwatiri zvawakaita kwavari ameni zvave kunyatsogara nazvino munoona zvave kunyatsogara nazvino tagadzirira kuvhara gonhi zvakanaka zvino foromani anovhara gonhi anoitei anoisa chisimbiso pariri zvino anozoenda ipapo ototora kanhu kakaita sepinjisi osveerera pakanhu aka obva aisa chisimbiso wotoregera kutombochidimbura kana aya tiroko iroro richifanira kugumira kuboston hachigone kutyorwa inozova mhosva inokuendesa kujeri ukatyora chisimbiso ichi risati rasvika kuboston zvino munhu ane mvumo ndiye anokwanisa kuvhura chisimbiso ichi uye iye woga ndizvozvo muridzi wacho ikambani yezvitima ine zita rinonzi zvokuti zvokuti chisimbiso chavo ndicho chinovapa kugutsikana kuti tiroko iri ranyatsorongwa tiroko iri ragadzirira ndechavo havaikwanisa kuisa cheB&O pane rePennsylvania unofanira kusimbiswa uye kana richinge rasimbiswa zvino kana mukristu azara nevhangeri akazadzwa nekunaka kwamwari zvinhu zvose zvakanaka zvamwari zvave maari ave nemwoyo wakazaruka akagadzirira kushanda haaine chido chekuti agoiswa panzvimbo yake oita chipi nechipi chaanonzi nemweya mutsvene aite abva murufu achipinda muupenyu acheneswa kubva kuzvinhu zvese zvenyika achifamba muchiedza apo chiedza chinouya kwaari achifambira mberi akagadzirira zvino mwari anovhara gonhi renyika kumashure kwake orikava pamwe chete saizvozvo omusimbisa nemweya mutsvene wevimbiso hareruya kwenguva yakareba zvakadini kusvikira kumagumo erwendo usariunze kuno panjanji worityora kuti uone kana zvinhu zvese zvichakanaka zvakare zvakanaka risiye rakadaro foromani ariongorora kare unosimbiswa kwenguva yakadini kusvikira pazuva rerudzikinuro rwako ndiwo marebero enguva yaunosimbiswa saka kana wafa ipapo hama Branham komushure mokunge wafa mati unenge uchiinawo here unova nawo nokusingaperi upenyu unotangira papi paaritari ipapo chaipo unoona kamumvuri kadiki ndiwo mumvuri chisimbiso chemweya mutsvene kubva ipapo wova mumvuri wemimvuri yemimvuri sekutaura kwandakaita rimwe zuva asi paunofa unoramba uchipfuura nemumimvuri iyoyo dzamara wasvika pane unyoro kubva pane unyoro woenda pakachitubu kanochururuka kubva pakachitubu woenda pakahova kubva pakahova woenda parwizi kubva parwizi woenda panyanza munoona yerudo rwamwari uchingori munhu mumwe cheteyo tarisai pano sauro wekare uya rokudzokera shure akanga asisakwanisi kusvika kuna mwari asi akanga asina kurasika Zviro kwazvo akange asina. Akange ari muprofita, asi akangobuda kunze kwaMwari. Ndicho chikonzero hama. Ndakati, hamuna kurasika. Saka zvino, rangarirai, akange angova pakuda kwaMwari. Nekudaro chinhu chekutanga munoziva, akange asingachawirirani. Zvino, zvichida, ndanga ndisingafaniri kuzvitaura. Zvakanaka, ndiri kungoenderera hangu mberi nekuda kweungano iri kufara usiku huno. Nekudaro zvino, munoziva, uye chinhu chekutanga munoziva, ini zvangu, ipapo. Akaenda kune Urimi neTumimi. Munoziva kuti Urimi neTumimi yaiva chii? Yaiva chidzitiro chepachipfuva efodhi iyo yaipfekwa naAroni. Uye nguva dzose yaiva Mwari agara ari nguva dzose ari Mwari wezvinhu zvemweya achipindura nenzira dzemweya. Uye apo muprofita aiprofita uye zviedza zvisingazwisisike zviya zvikasapenya nepaUrimi neTumimi ainge akacheyama. Kana muroti akataura hope, zvino orega kupenya paUrimi neTumimi, iya, handina basa nokuti dzainzwika sedzakanaka sei dzaiva dzisiri idzo. Ndizvo zvechaizvo. Uye handina basa kuti une madhigirii euchiremba akanyatsowanda zvakadini, uye kuti sangano rako rakakura zvakadini paunoprofita kana kuparidza zvisiri maererano neshoko rino uri mukukanganisa hama. Uri iri ndiro Urimi neTumimi yaMwari. Paunoti hauna kufanotemerwa nyika isati yavambwa, haipenyi, nokuti Bhaibheri rinoti wakafanotemerwa. Paunoti inofanira kubhabhatidzwa muzita raBaba Mwanakomana Mweya Mutsvene, haipenyi, nokuti hakuna munhu muBhaibheri akambobvira abhabhatidzwa nenzira iyoyo kusara bedzi muzita raIshe Jesu, haipenyi. Nekudaro pane chinhu chakakanganisika pane imwe nzvimbo. Saka Urimi neTumimi haina kupindura Sauro wekare, uye akatotadza kana kuva nechiroto akange adzokera shure kwazvo zvokusvika pokutotadza kurota. Saka munoziva zvaakaita. Akaenda zasi kumuroi, zvino muroi uyu wekare, chiremba uye wakare, diabori, zasi ikoko, n'anga. Zvino akati, unokwanisa kushopera here? Iye akati, hongu, asi Sauro akati, anozouraya munhu wese anenge achishopera. Iye akati, ndichakuchengetedza. Akange akapfeka semunhuwo zvake wetsoka. Akati, ndishoperere mundiunzire kubva kunyika yevakafa vakayambukira mhiri vachibva pano. Zvinoteererai kune izvi. Ndiunzire pano mweya waSamueri muprofita. Zvino akapinda mukushopera, uye paakadaro akawana chiso chake. Akati, ndinoona vana Mwari vachisimuka. Munoona, mudzimai akange ari muhedheni, vana Mwari vaviri kana vatatu vavo sababa Mwanakomana Mweya Mutsvene kana zvimwe zvakadaro. Munoziva? Akati, ndinoona vana Mwari vachisimuka. Akati, mutsanangure zvaakaita. Anoratidzika sei? Anoratidzika sani? Akati, mutete, uye ane hanzu pamapendekete ake. Akange asina kutomboshanduka nepadiki pose. Akati, ndiSamueri, munze ukamuri muno, munze pano pamberi pangu. Zvinotarira apo Samueri paakauya pamberi paSauro. Akati, sei wandidaidza uchiziva kuti wave muvengi kuna Mwari? Zvinotarirai, kwete bedzi kuti akange achingori Samueri, asi akaramba aine mweya wokuprofita. Taura kuti izvi handizvo. Regai mumwe munhu ati izvi handizvo. Izvi ichokwadi. Akange achiri muprofita, nokuti akati akaprofita, uye akati, hondo ichapesana newe mangwana, uye iwe nevanakomana vako muchafira muhondo mangwana, uye panguva dzino usiku hwemangwana uchange wava neni. Ndizvo here akange achiri muprofita? Zvino unoti, asi uyu aiva muroi akazviita. Zvakanaka, ndichakuudza ndizvo uyo akange asiri muroi. Jesu akatora Petro, Jakobho naJohani ndokukwira pagomo rekushandurwa imwe nguva, uye vakange vakamira pamusoro pegomo. Zvino Jesu Mwari akange achigadza Mwanakomana wake. Tizvandiri kuedza izvi. Ndakadaro pane humwe usiku kugadza Mwanakomana, uye pavakadaro vakatarisa-tarisa vakaona kuti ipapo painge pakamira Mozisi naEriya. Vakange vachitaura vachikurukurirana, kwete setumureza tuchena turi kupepereka mumhepo kana tumakore tuchena waro taifamba mumhepo, asi vakange vari vanhu vaitaura. Mozisi akange akavigwa muguva risingazivikanwe kwemakore mazana masere, uye Eriya akanga aenda kumusha ari mungoro makore mazana mashanu. Zvino hevanoi pano vari vaviri, nazvino vachingori vapenyu sezvo vakambobvira vari pavainge vari vapenyu. Vakamira ipapo vachitaura naye asati aenda kuKarivhari. Hareruya! Kusimbiswa kusvikira pazuva rerudzikinuro rwedu. ndichakurumidza uyezve tozovhara nekuti nguva dzafamba uye tichanamatira vanorwara mamwe maminitsi angaita mashanu ndima 14 toverenga regai ndiverengezve ane 13 tiwane nheyo muna iye imi makavimba shure mukunzwa shoko rezvokwadi iyo vhangeri rekuponeswa kwenyu zvinorangarirai rwaiva ruponeso rwakaita sei rwavaiva narwo ava vaiva makristu epaefeso ivo zvino tarisai makacherechedza here vakorinde nguva dzose aifanira kuvaudza pandinouya pakati penyu mumwe ane ndimi mumwe ane ndimi mumwe ane pisarema mumwe ane chiprofita mumwe ane munoona haaikwanisa kuvadzidzisa chinhu nokuti vaigara nguva dzose vachida ichi icho kana chimwewo vanhu ava vakanga vaine chinhu chimwe chete asi vakanga vainacho chiri muurongwa haana kumbobvira adzidzisa vakorinde chinhu chakaita seichi haaikwanisa chechi yakanga isiri muurongwa kuti agoidzidzisa zvino aikwanisa kudzidzisa vanhu ava chinhu chaicho iyo yekuponeswa kwenyu muna iye shure kwekunge makatenda kwaari mukaiswa chisimbiso chomweya mutsvene wamakapikirwa uri rubatso regai ndisapfuure izvi rubatso rwenhaka yedu kusvikira kudzikinurwa kweavo vakatengwa kuti kubwenya kwake kurumbidzwe mweya mutsvene chii zvino ndave kuverenga mamwe ese asara nekukurumidza kwazvo kana mukangotsungirira neni zvakadai takange tiri papi humwe usiku huya hama mike apo vose vakange vachifara zvinhu zvose zvaiva rugare rwaiva rudo rwakakwana zvino nguva yose yaunouya nenzira ino unotapudza zvishoma wotapudza nguva yose yaunoita nhanho imwe chete unoswedera pedyo nemainchi parunozosvika panyika unenge wave nemumvuri wemumvuri wemumvuri wemimvuri zvino ndiko kuwanda kwemweya mutsvene uri mauri urwu rudo asi unoita nyota yechimwe chinhu hazvingaite here kuti vanhu sevakwegura vanhu vakwegura ndingadi zvakadini kudzokera kuva nemakore 15 zvakare 20 ndingazopa chero chinhu zvacho zvinozondibatsirei ndinogona kunge ndiine makore 15 ndobva ndofa zvakangodaro usiku huno hazvina chokwadi dai wainge uine makore 15 usiku huno ungazive sei kuti mai vanenge vachiri vapenyu panguva yaunosvika kumba kana kwete unoziva sei kuti uchasvika kumba unoziva sei kuti uchange uchirarama mangwana kana uine makore 12 ekubereko uine utano hwakakwana unogona kuurayiwa mutsaona wodonha wofu chero chinhu chinogona kuitika kwauri hazvina chokwadi munoona pano hapana chinhu chine chokwadi asi unoshuvira izvozvo chii ichocho ndeicho chiri kumusoro uko chiri kukuita kuti uchishuvire zvino unofamba uchipinda mazviri ipapo wava neupenyu usingaperi zvino zvinoitika sei irwo rubatso chii mari yerubatso pane chero chinhu kana ndikauya kwauri kuti nditenge motokari ndoti motokari iyi inoita marii iye woti motokari iyi hama Branham inokutorerai zviuru zvitatu zvemadhora imari yekuti ndifanobhadhara zvakanaka ndichaita kuti muve nayo nemadhora 500 zvakanaka yano madhora 500 ndichaunza yasara yese kwamuri imwe nguva munguva pfupi yandinokwanisa imi batai motokari ndokupai madhora 500 ndirwo rubatso ndizvozvo here zvino batai izvozvo ndirwo rubatso ndiyo mari yafanobhadharwa shure makaiswa chisimbiso chomweya wamakapikirwa iwo mweya wamakapikirwa shure makaiswa chisimbiso uri chii chisimbiso chakavimbiswa chii vimbiso yemweya mutsvene uri rubatso rwenhaka yedu kusvikira kudzikinurwa kweavo vakatengwa chinombova chii rubatso uye hama vaparidzi kana urwu rwuri rubatso zvichange zviri zvakadini patichasvika tose ikoko zvichange zviri zvakadini kana zvino izvi zviri kana izvi zvatiri kufarira zvino uye tichisvika pakufara zvakanyanya kusvikira ndakaona varume vaiva nemakore 10 ekuberekwa vachisimuka ndakaona mumwe muparidzi mutana akasimuka humwe usiku akauya akati seizvi achiuya papuratifomu zvino ndakati mukweguru uyo ari kuzoparidza iye akati zvakanaka ishe ngaaropafadzwe murume mutana wechitema akapfeka zibhachi refu hombe rekare remuparidzi ndikati sei vasina kuti Vamwe, vaparidze vechidiki. Vaparidze, mutana uyu. Angatombogona kuparidza sei. Ye akati, zvakanaka. Akati, hama, akati, nasi, ndangandiri kunzwa hama dzichiparidza zuva rese. Akati, pamusoro pezvakaitwa naJesu panyika. Ndichataura zvakaita kudenga. Akati, usiku huno, ndichatora chidzidzo changu kubva kuna Jobho 7:27. Akati, apo, pakwaiva, mashure-shure chaiko, nyika isati yavambwa. Ndokuti, apo akati, nyeredzi, dzemangwanani dzaimba, pamwe chete uye vanakomana vamwari, vakadeedzera, nemufaro. Akatanga saizvozvo, akati, munozviziva izvi, kwakaita chimwe chinhu, chakaitika kumashure ikoko. Akati, munoziva, zvino, akatanga, kuunza, zvinhu zvaitika kudenga. Akazviunza pamuraramungu, wakachinjika, mukuuya kwechipiri, panguva saiyoyo, mweya mutsvene wakamurova. Zvino, vakatozotungamira, mutana uyu, kubuda panze, akanga aine makore angaite makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. Akange, akangoita seizvi, akombama, angosara netuvhudzi tushoma. Twakatenderera, munoziva, seizvi. Akaenda, akatanga kuparidza achiti, upi! Haleluya! Kupwinya! Ndokutanga kusvetuka-svetuka. Saizvozvo akati, oh imi, hamuna nzvimbo yakakwana pano yekuti ndiparidze. Zvino, akabva achienda, achidzika pasi saizvozvo, nekukwanisa kwake kwese achienda. Uye, urwu, zvinongova rubatso. Oh, mweya mutsvene, unoitei? Oh, heino nzvimbo yakanaka. Regai ndiverenge pandima 1, ichitsauko chinotevera. Ndikadaro here? Zvakanaka here? Itai amen. Zvakanaka. Ndima 1, ichitsauko 2. Nokukurumidza, teererai. Ini maiva, imi, uye wakakumutsai imi. Makange muri mumwe, makange makafa, mukudarika, nomuzvivi. Imi, makamutswa naye. Izwi rokuti kumutswa. Rinorevei? Kuitwa mupenyu. Tasvika pedyo. Nekupera asi. Akakumutsa. Nemari yerubatso. Ko, zvichange zviri sei apo? Ucha, apo. Uchanyatsosvika. Pakubhadharwa kuzere kwemuripo. Oh, ndicho chikonzero Pauro. Paakapinda kudenga. Rechitatu. Akati, ziso harisati raona. Nzeve, haisati yanzwa. Hana kumbopindamo. Kupinda. Mumoyo. Wemunhu. Izvo Mwari. Zvainazvo zveavo. Zvakachengeterwa. Vanomuda. Izvi zvichange zviri zvakaita sei? Ungataura pamusoro pemufaro usingataurike uye uzere nekubwinya. Imi makambenge makafa muchivi nemukudarika. Akakumutsai pamwe chete nemumvuri wemumvuri wemimvuri. Zvichange zviri sei? Pamuchasvika pamumvuri wemimvuri uchipinda mumumvuri. Mumvuri wova karukova. Karukova kova rwizi. Rwizi rwova nyanza. Uye zvichazova sei? Pauchange wave kure uko murudzikinuro. Wave nemutumbi musva chaiwo. Wadzokera kuva mujaya chaiye zvakare. Kana mhandara hauchazombobvira wafa zvakare. Uye wotarisa pasi panyika wofunga ndaigona kuzonakirwa nemazambiringa uye nemvura yakanaka inotonhorera. Asi munoziva kuno handichisina basa nayo. Asi rimwe zuva Jesu ari kuuya uye mutumbi uyu wakaita sewengirozi Tiofani iyi ndandiri kurarama mairi. Hauchazouyi nemumimba yemudzimai zvachose. Hauchazouyi zvakare nechishuwo chekusangana kwemurume nemudzimai. Asi nokuti iye akaberekwa pasina kusangana kwemurume nemudzimai, ndichamutswa pasina izvozvo. Uye achataura nerimwe zuva, zvino vakafa muna Kristu vachamuka. Uye mutumbi uya wandakamborarama mauri uchamuka uchiva mutumbi wakabwinyiswa. Uye ndichafamba, uye ndichataura, uye ndichararama, uye ndichanakidzwa. Haleruya! Ndicharama nemumazera okusingaperi achazouya kuburikidza naJesu Kristu Ishe wedu. Hezvokaizvo, hama, ndiro vhangeri. Nekudaro, neniwo, auro ari kungotaura zvaari zvino. Ndichaverenga zvese zvasara zveizvi tozonamatira vanorwara kusvikira mukugamuchirwa urwu rubatso, kusvika mukugamuchirwa mukurumbidzwa kukubwinya kwake. Saka neniwo ndakati ndanzwa kutenda kwenyu. Ndakanzwa kuti makatenda zvinhu izvi. Ndakanzwa kuti makanyatsotenda mukufanotemera upenyu husingaperi uye neruponeso nezvimwe zvakadaro muna She Jesu norudo kuna vose vatsvene. Handiregi kuvonga kwamuri ndichikurangarirai minyengetero yangu kuti Mwari waShe wedu Jesu Kristu, baba vokubwinya, akupei mweya wouchenjeri nowokuzarurirwa pakumuziva, achingoramba achizvizarura kwamuri nguva dzose muchikura kubva munyasha, muchipinda mune dzimwe nyasha, kubva pasimba, muchipinda pane rimwe simba, kubva pakubwinya, muchienda pane kumwe kubwinya. pasina kudzokera kumashure uye asi kubva pakubwinya muchienda pane kumwe kubwinya moramba muchifambira mberi ndicharamba ndichikunyengetererai ziso meso ekunzwisisa kwenyu munoziva mubhaibheri makanzi makange muri mapofu uye musingazvizive asi pano Pauro akati ndichanyengetera kuti maziso enyu ekunzwisisa unonzwisisa nemwoyo wako ndizvo zvaari kutaura pamusoro pazvo unotarisa neziso rako asi unoona nemwoyo wako munozviziva izvozvo zvakanaka kuti mwari wekubwinya ngationei ndima 18 meso ekunzwisisa kwenyu achijekerwa kuti muzive kuti kudana kune tariro yei uye nepfuma yekubwinya nhaka yake pakati pavatsvene noukuru hwakapfuurisa hwesimba rake kwatiri isu vanoti simba rakaenda simba harisati ratombosvika isu tinotenda nokubata kwesimba rake guru imi makatenda mukubata kwesimba rake guru ndinonyengetera kuti mwari angodurura simba rake pamusoro penyu maona iro raakabata muna kristu achimumutsa kubva kuvakafa nokumugarisa kurudyi rwake kunzvimbo dzokumatenga kumusorosoro kwavabati vose nohukuru nesimba noushe nemazita ose anorehwa noku kwete regai ndisadaro chokwadi tinokwanisa kutora usiku hwese hwasara pane izvozvo namazita ose anorehwa pasati pari panyika inobedzi asi kuti munyika inozouya zvinorevei rose zvinorevei zita rose remunhu wese rinenge riine zita raani denga rose rinodanwa kuti jesu chechi yose inodanwa kunzi jesu zvinhu zvose zvinodanwa kuti jesu nokuti ndiro zita roga iro mwari akambobvira ave naro anodanwa kunzi jehovha jehovha jire chibayiro chakapiwa nashe jehovha rafa ishe anokupodza jehovha mureza washe manase uye jehovha vana jehovha vakasiyana-siyana anodanwa kunzi nyeredzi yemangwanani anodanwa kunzi baba anodanwa kunzi mwanakomana anodanwa kunzi mweya mutsvene anodanwa kunzi arufa anodanwa kunzi omega anodanwa kunzi mavambo anodanwa kunzi magumo anodanwa kunzi davi anodanwa anongodanwa nemadunhurirwa emhando dzose dzakasiyana-siyana asi akange aine zita rimwe chete ndizvo zvaitaurwa pamusoro pazvo namateo paakati naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose mugovabhabhatidza nemuzita kwete mumazita muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene baba harisi zita mwanakomana harisi zita mweya mutsvene harisi zita idunhurirwa rezita ndiro zita rehunhu hutatu huri hwamwari mumwe chete zita rake rainzi ani ngirozi yakati uchatumidza zita rake nokuti achaponesa vanhu vake kubva muchivi chavo ndicho chikonzero vose vakabhabhatidza nenzira iyi mubhaibheri ndiyo nzira iyo utsvene Augustine akabhabhatidza mambo weengland angangoita makore zana nemakumi mashanu mazana maviri mushure mokufa kwakristu muzita rajesu kristu zvakanaka kumusorosoro kwavabati vose nohukuru nesimba noushe kuti namazita ose anorehwa asati pari panyika inobedzi asi pane iyo inozouyawo akaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake akamupa iye kuti ave musoro wazvose kukereke ndiwo muviri wake zvino kana mutumbi wangu uchinge uine simba pamusoro pezvinhu zvose kana zvakadaro zviri mutumbi wangu ndizvo zvandiri ndizvozvo here ndizvo zvandiri ndiyo maziviro ezvandiri amunoita ndizvozvo here zvakanaka zvino zvose zvaiva mwari akazvidururira muna jesu nokuti akange ari huzaro hwose hweumwari mumutumbi ndizvozvo here zvino zvose zvaiva jesu akazvidururira muchechi zvinhu izvi zvandinoita muchaita zvinhu zvosewo zvakare kunyange zvikuru kudarika izvi muchazviita nokuti ndinoenda kuna baba ndiwo muviri wake kuzara kwaiye anozadza zvose muna vose. Oh, ndinozvida kwazvo, ndinozvida kwazvo. Ndakange ndichiverenga rimwe zuva bhuku iro raiva rakanyorwa pamusoro perwendo rwandakanoshumira shumira kuAfrica. Ndakange ndisati ndamboriverenga kumashure. Vangani vakamboverenga bhuku racho, Prophet Visits Africa. Imomo ndainge takatarisa pakamukomana kadiki kechiIndia. Vangani vakaona mufananidzo wacho. Ndakanzwa mumwe muvhangeri uyo ainge achinamatira vanorwara kwemakore angaite 15 kana kudarika. Akati, handisati ndamboona munana uchiitwa muupenyu hwangu hwose. Akati, ndakaona vanhu vaiti vairwadziwa nemusoro vachipora. Ndakaona vanhu vaiti vairwadziwa nemudumbu vakapora nezvakadaro. Asi munana chimwe chinhu chakasika uye chikagadzira chimwe chinhu. Ndakafunga kuti mukomana uyu aifanira kunge akamira ipapo obva aona izvozvo. Gumbo remukomana wechiIndia rainge rakada kukura seizvi pakufuta kwaro. Rimwe racho rainge risina kuremara sezvakangoita gumbo remunhu wese. Uye kana mukacherechedza simbi yokumusimbisa yemugumbo rake, yeyo shangu yake iri mudenga zvingaita mainchi 14 kana mainchi 15. Seizvi akanga aine chirata chesimbi pasi payo. Shangu yake yainge yakagara pamusoro pesimbi mbiri refu dzainge dzakamira. Akafamba ndoo kusvika pandaiva ndakamira. Vakamuunza pamusoro ipapo. Akanga aine madondoro maviri. Akatora shangu iyi hombe yesimbi akaitsikisa pasi. Saizvozvo ndakatarisa gumbo rake rakange rakafuta seizvi. Zvino vanhu ava ndevechiMohamed, ndevekwaMohamed. Ndorangarira here musi wesvondo yapfuura pandakakuverengerai? Zvakanyorwa mumapepa ini pachangu ndinazvo pano kubva kuAfrica. Zvakatumirwa kwandiri nemumishinari wedu akadzoka hama Stricker yechino chinyorwa umo apo Billy Graham akadududza kubva pazviri. Ndizvozvo chaizvo vakarega muMohamed achivasairira kupinda mugungwa chaimo. Dambudziko nderei? Mamishinari ave kusiya minda yekuvhangera. Zvichabatsirei kuti varambe vachigara ivo vakatokundwa? Ndinoda Billy Graham uye ndinofunga kuti munhu wamwari akanaka kwazvo. Asi izvi Billy Graham aifanira kunge akamisidzana naye oti mira kakanguva kadiki dai vamwe vechibhaptist vanozvitutumadza ava vakamuregera kuti azviite. Ndinotenda aigona kunge akazviita. Ndinotenda kuti Billy Graham munhu wamwari. Asi hai akangoti mira kakanguva kadiki ndiri mushumiri wevhangeri. Unotenda mutestamende yekare uye wati Jesu aisava chimwe chinhu kunze kwekuva munhu. Ndinoda kupikisana newe pamangange ekutaura. Handitendi mukugamuchira denda kwadhiabhori vete changamiri. Asi ndingadai ndakamisidzana naye uye ndoti ngatiitei kuti iwe neni tiuye pamwe chete. Ndiri chiremba wezvezvidzidzo zvebhaibheri. Billy Graham, ndichiremba wezvezvidzidzo zvebhaibheri. Regai ndimisidzane newe pane izvi uye regera ndikuratidze kuti Jesu aiva Kristu. Zvino kana zvasvika pakupodza kwamwari handina zvipo zvacho, asi tine hama dzinazvo. Zvino kana muchida kuunza vanhu ava kunze uko, regai ndikodainza mumwe wavo, Ora Roberts, kana mumwe munhu ane shumiro huru anonyatsosvika ipapo. Aiuya ipapo uye paizoonekwa zvaizotora nzvimbo oti chiKristu hachisi sezvaunofunga kuti ndizvo zvachiri. Zvino munhu wose anonzwa seangosiyiwa pamhene nokuti akangofamba achibva amusiya. Ndizvo zvino handitendi mune zvokuti dhiabhori akupikisi. Ndakafirawo kumeso kwake saizvozvo ndikafamba ndichibva paari. Ndizvozvo asi kana zvikasvika panzvimbo apo, Billy aikwanisa kunge akaita kuti muMohamed uyu anzwe sekasora kadikidiki kudai. Aikwanisa kunge akatora bhaibheri iroro obva atora Isaya 9:6. Zvino oti ndiani waitaura nezvake nokuti tazvarirwa mwana, tapiwa mwanakomana? Murume uyu aiva ani? Ndiani uyu waitaura pamusoro pake? Ndiani aiva muprofita uyu? Ko, ndiani mesiya uyu aizofanira kuuya? Ndiratidze paakazviratidza pachake muna Mohamed. Akakuvadzirwa kudarika kwedu, akaiswa mavanga nekuda kwekusarurama kwedu. Kurohwa kwakatiunzira rugare rwedu rwaiva pamusoro pake nemavanga ake takapodzwa. Ndiratidze izvi muna Mohamed. Akachema sei achiti, mwari wangu, mwari wangu, ko mandisiyireiko? Vakabvora maoko angu netsoka dzangu uye zvimwe zvakadaro. Ndiratidze neshoko renyu mutestamende yenyu pachenyu. Zviro kwazvo angadai akakunda muMohamed uyu zvakanyanya kusvikira aisazoziva painge ari. Ndizvozvo asi apo bepa parakazvipindurudza izvi ndizvo zvinorwadza. Izvo zvakaita kuti mwoyo wangu usvetuke. Apo parakati imomo kunyange Billy akadududza akaita kakutyira kure. Zvinokwanisika sei kuti vechiMohamed vati zvakange zvisiri izvo. Rikati, apo mufundisi William Branham kuDurban, South Africa, asina kupokana shura pamusoro perimwe shura, simba ramwari, apo vechimahomedi zviuru gumi vakawa nezviso zvavo panguva imwe chete uye vakapira upenyu hwavo kuna Jesu Kristu. Zviro kwazvo vanoziva pamusoro pazvo, avo vanotenda zvepamavambo vanoziva pamusoro pazvo. Usandiudzi, imwe nguva pane mumwe akauya kuna Jesu akati, Rabhi, munoziva akange ari mufarisi. Akati, tinoziva muri mudzidzisi akabva kuna Mwari. Tinozviziva, tinozviziva nokuti hakuna munhu anokwanisa kuita zvinhu zvamunoita kusara kwokunge Mwari ainaye. Tinonzwisisa, tinozviziva, asi hatingokwanisi kuzvipupura, munoona, nokuti kana tikadaro zviro kwazvo tinozodzingwa muchechi medu, munoona, tinozorasikirwa nechiremerera chedu. Uye nekudaro Jesu akati, akatanga kumuudza kuti aifanira kuberekwa patsva. Pamukomana uya wechiMohammed paainge akamira ipapo, heo mufananidzo wake, kamera haitore chinhu chenhema. Heunoi uyo akamira apo, gumbo rimwe chete rakapfupika zvakadai zvingaita mainchi 14 pane rimwe racho, akamira pashangu yesimbi iyi. Ndikati kwaari, ndakati, unotaura chirungu here? Kwete changamiri, aiva asingakwanise kutaura chirungu. Mududziri akati, haataure chirungu. Wava nenguva yakareba zvakadini? Wakadai, mududziri. Akamubvunza kubva pakubereka, unokwanisa kufambisa gumbo racho here zvachose? Kwete changamiri, unotenda here muna Jesu Kristu? Akati, ndiri muMohammed. Ndikati, unozogamuchira Jesu Kristu here? Kana akakupodza, ndichagamuchira Jesu Kristu semponesi wangu kana akaita kuti ndipore. Kana akakwanisa kuripodza iro gumbo robva raita serimwe racho, unozomugamuchira here? Ndichadaro. Zvakanaka, Mwari, muchaita sei? Ichi ndicho chinhu chinotevera. Mibvunzo yose inopindurwa. Hama Mike, ndiyo manzwiro acho. Ndakamira kwechinguvana kuti ndione kuti aizoti chii. Ndakatarisa necheuku, ndikaona mukomana achienda hake achifamba nepakaita separutivi rwemadziro saizvozvo. Ndikati, vangani venyu vechiMohammed vachazvigamuchira? Pano pane mukomana wechiMohammed, mutarisei, mumisei pamusoro apo. Ndikati, imi vana chiremba, hamungada kumuongorora here? Amire apo uyo. Oh, unenge uchiziva kuti uri papi ipapo. Munoona, unoziva paunenge wakamira. Hapana kana munhu apo paaiva. Ndakati, hamba uchidarika neapa mwanakomana. Zvino vakamubata, heuno achiti, talamp, talamp. Ndikati, zvinoratidzika sokuti rakapfupika pane rimwe nemainchi angaita 10 kana 14 zvakada kuita saizvozvo. Hongu, ndikati, asi Jesu Kristu mwanakomana waMwari anokwanisa kumupodza, imi vechiMohammed mungazvitende here? Uye mungamugamuchire semuponesi wenyu here? Pakava nezviuru zvemaoko aya matema akasimudzwa mudenga saizvozvo. Zvino Ishe, ino ndiyo nguva yacho. Ndikati, Baba vekudenga, kana makambopindura ndipindureiwo iko zvino. Izvi ndezvekuti muwane kubwinya. Izvi ndezvenyu. Ndinonamata kuti mupodze mukomana uyu. Ndakangomunamatira saizvozvo. Ndikati, bvisa shangu yako. Mududziri akanditarisa achikatyamara. Ndikati, bvisa shangu yako. Akaisunungura nekuti ndakange ndaona chiratidzo chezvaizoitika. Akabvisa chinhu ichocho. Paakachibvisa, akafamba achiuya kwandiri makumbo ari maviri asina kuremara. Apo ese ari maviri aifamba sematsva. Ndikati, unoda kufamba uchienda uchidzoka here? Akatanga kuchema saizvozvo, achifamba achienda achidzoka, akange asisazive zvokuita. Achifamba kudaro akati, oh, ala, ala. Ndikati, Jesu, Jesu, oh, 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 Yesu, Yesu, ipapo, Yesu, Yesu, saizvozvo. Ndikati, pane mibvunzo here? Pane mibvunzo here? Julius Statscliffe, vangani vanomuziva hama Statscliffe, vakamboya pachechi pano, vacha vachangoenda kuGermany. Vakati, mirai zvishoma hama Branham, mirai zvishoma kuti vaunze nekuchimbidzika uyo anotora mifananidzo. Ndikatore mufananidzo wake here? Ndikati, tora henyu, famba uchiuya kuno, misa shangu yako apa. Akamira saizvozvo, vakatora mufananidzo wemukomana uyu ipapo. Makumbo ose akangoita zvakanaka uye akatwasuka sezvaaigona kuva. Hapo paive pamire shangu yake yakare pamwe nesimbi inotsigira gumbo saizvozvo, saizvozvo. Ndikati, vangati venyu imi vechiMohammed vave kuramba Mohammed zvino semuprofita, uye motenda kuti Jesu mwanakomana waMwari muchimugamuchira semuponesi wenyu? Zviuru gumi zvemaoko zvakasimudzwa mudenga. Haleruya. Avadi vanoedza kuzvichengeta zvakadaro nekuti tiri vaumburuki vatsvene. Ndizvo zvavanotidana. Munoona, zvingori zvimwe chetezvo. Mwari ari kufamba arikuisa chichi yake panzvimbo. Arikuita zvinonyanya kupfuurira zvakawandisa kudarika zvose zvatingakwanisa kuita kana kufunga. Achingori Mwari usiku huno sezvaakangogara ari. Nekudaro, shamwari dzangu diki, regai ndikuudzei chimwe chinhu iko zvino. Vanhu vangu vanokosha, vanodikanwa, imi muri munyika ino nevamwe vari kunyika dzinowana matepi kunova kuri mhiri kwemakungwa. Uye kwese kwamuri musatye zvinhu zvose zvakanaka. Mwari Baba, nyika isati yavambwa vakaziva zvinhu zvose zvaizoitika. Zvinhu zvose zvinonyatsofambirana. Unomuda here? Chengeta mwoyo wako wakanaka. Uye rangarirai kana mweya uno wabuda kubva muupenyu huno nemi vanhu vakwegura kana kwamuri vanhu vechidiki nemi vana amai pamunoona tuvana twenyu tudiki kamusikana kaye kacheche kakafa apo akange kasati kava nemazuva masere okuberekwa kana mazuva mashanu okuberekwa achange ave mudzimai wechidiki ane chiso chakanaka pamuchazomuona. Vaya sekuru, mukweguru, vakange vakombama, vasisanyatsa kuona kwavari kuenda. Pamuchavaona, ambuya, vanenge vave murume wechidiki akanaka, ane chiso chakanaka. Angori mudiki, aine makore angaite makumi maviri okuberekwa, vari pakanakisisa peujaya. Uye, vachazenge vakadaro, nokusingaperi. Unokwanisa kubata ruoko rwake, unokwanisa kukwazisana maoko naye, uchamumbundira, asi anenge achisiri murume wako. Achange ave hama, ini zvangu, achange akapfuurira zvakanyanya kuva murume wako. Unofunga kuti waimuda, zvirokwazvo, waimuda, asi rwaingova rudo rwepanyama, mira kusvikira wawana rweagapo, mira kusvikira rudo rwuya rwemazvirokwazvo rwaMwari rwabata. Zvino unozoona kuti rwakaita sei. Urwu rwuri pano rwakafanana negomba remarara rekare riri kupfungaira. Harwuna kunaka, hapana zviripo kwarwuri. Chinhu chega chandido kunyeurirai kuti muite iko zvino ndeichi, shamwari dzangu dzangu. Pamberi apo ndicha mungazoda here kuti tizoenderera mberi nezvimwe zvitsauko zviviri imwe nguva? Ishe, ndinofanira kuzorora zvishoma ndisati ndaenda chataukwa. Zvino handikwanisi kuparidza zvinhu izvi mumisangano iyoyo. Kune zvakawandisa, zvitendwa zvakawandisa zvakasiyana. Maona, inongori chechi yoga. Maona, handikwanise, ndine kodzero ndikuparidza muno chero chandinoda. Ino tabanakeri yangu, unoona. Uye ndiri kukuudzai zvino ndinotenda kuti vanhu ivavo vakaponeswa hongu changamira. Ndinonyatsozvitenda. Asi zviri nani takadini kufamba apo paunenge uchiziva pauri kufamba? Zvakanyanya sei kuziva kungoziva zvauri kuita? Munoona pachinangwe chekudzadzarika nekugumburwa mukufamba. Ngatingomirai muchiedza uye tofamba muchiedza zvino. Woziva kuti wakananga kupi? Ndicho chokwadi. Ishe ave nemi. Uye kana mumwe nemumwe wenyu ari munhu zvino asati aiswa panzvimbo, unogona kunge usiri chimwe chinhu kunze kwokuva mudzimai wepamusha. Zvino woti, hama Branham, handina kumbobvira ndaita chinhu muupenyu hwangu. Handisi muparidzi. Zvakanaka, zvichida Mwari vakakuunza pano kuti urere mhuri yevana. Kubva mumhuri yevana iyoyo munogona kubuda imwe mhuri yevana. Munozova nemuparidzi achazoendesa mamiriyoni emweya kuna Kristu. Waifanira kuti ube pano, uri pano nechinangwa. Maizviziva here? Zvakanaka, iwe unoti zvoga zvatakangoita kwaiva kungohara mavhinga aya uye ndaibuda mumanheru kuchangodoka ndisingazive kuti ndingararamise vana vangu sei. Ndaitarisa vana utwu vainzwisa tsitsi tusina kupfeka shangu. Ndaigara pasi ndochema. Ndaitora ngoro inodhonzwa nemabhiza. Zvino ini namao toenda kuchechi. Musasvikani hama, ingorambai muchimuda ane chinangwa nemi. Ingorambai mungori zvamuri, ingoendererai mberi. Maona, munogona kusatomboparidza maridzo imwe chete, asi munogona kunge muri baba vasekuru veuyo achazozviita. Maiziva here kuti Mwari akati akatobhadhara? Ngationei iko zvino. Zita rake ainzani Revhi, akafanobhadhara chegumi apo aiva muchiuno chaAbrahama apo Merikizedheki akasangana naye. Vangani vanozviziva? Zvino ngationei. Abrahama akabereka Isaka, Isaka akabereka Jakobho, Jakobho akabereka Revhi, uyo aiva baba sekuru, baba vasekuru. Apo aiva muchiuno mumbeu yababa vasekuru vake. Bhaibheri rakamuti ndiye akabhadhara chegumi kuna Merikizedheki. Ini zvangu, ini zvangu, ini zvangu, ini zvangu hama. Ndiri pane mudiki pane murume mudiki wechirungu akatendeuka uko umwe usiku kuEngland akati ndiri kufara zvakanyanya ndiri kufara zvakanyanya wangu kufara zvakanyanya kuziva kuti izvi ichokwadi uye nerimwe zuva rakanakisisa handizive kuti zuva iri richave korini asi kana ichi chaiva chiratidzo handizivi kuti ndaive pano rangarirai garai makachengeta izvi mupfungwa dai pane matepe vaitawo zvimwe chete kuti ndaiva muchiratidzo kana kuti ndaiva ndatakurwa mumweya handizive asi zvaiva zvemazviro kwazvo sekubata kwandakaita hama yangu Neville seizvi zvingori zvemazviro kwazvo uye ndaikwanisa kutarisa nekutaura nevanhu ivavo uye hepano pakange pakamira mudzimai wangu wekutanga haana kumbodanidzira murume wangu akati hama yangu inodikanwa apo paiva pakamira musikana uya wandaisimbofambidzana naye pakore apfuura zvichida vamwe vevanhu vake vagere pano Alice Lewis aibva kuUtica aive musikana mukristu akanakisisa weumambo akarorwa nguva yatifambei muupenyu uye akava nemwana wake mucheche wekutanga zvino akafa ari mukupona mwana Alice Lewis ndakapinda muimba nevanoita basa rekuviga vakafa kuti ndinomuona ndaive ndichangopinda mumba mangu ndikanzwa kuti aiva afa ndakafamba ndichidzika ikoko maiva musina munhu mukamuri macho ndikati pane mudzimai pano here mai zita rake Rains Emek akange akaroorwa nemukomana mukristu akanaka uye iye aiva musikana mukristu akanaka ndakafamba nemusikana uyu kwese kwese nzvimbo dzakasiyana-siyana nezvose uye taingova vana vadiki tiine makore gumi nemasere gumi nemapfumbamo ekuberekwa kwese kwese mukristu akanaka hapana chimwe chandakambobvira ndazive pamusoro pake kunze kwechikristu chechokwadi uye ndakange ndiri mutadzi asi ndaifambidzana naye ndakapinda uye murume wake akanga ari mukristu akaberekwa patsva murume kwaye zvino ndakange ndisingazive ndakaziva kuti aive afa ndakange ndaona mubepa zvino ndakadzikako uye pakandiudza ndakadzika zasi ikoko kwakutsi ndikati mune vanonzi mai Emeke here murume akati biri hatorimo mukamuri umo ndakaenda imomo ndikamira ipapo parutivi rwebhokisi ndikafunga kuti Alice ndakava mumajere epasi ane rima gurusa ndakave mumigwagwa ine rima iwe neni takafamba pamwe chete tichidzika nemumigwagwa uye zviyambuka neparwizi apo pavaisimbova nemaigwa akare mavaiitira mitambo taigara pasi tichiteerera mumhanzi uchiridzwa tichikwira nekudzika nemunzira waiva musikana kwaye chaiye ndinotenda mwari zvakadini nekuda kweupenyu hwako zorora hako hanzvadzi yangu inodikanwa zorora murugare rwamwari uye umwe usiku muchiratidzo imomo akauya kwandiri achimhanya akati hama yangu yakaropafadzwa akandimbundira oh hama nehanzvadzi zvakandishandura handichazofi ndakava zvimwe chete zvachose ndezvemazviro kwazvo zvingori zvingori zvemazviro kwazvo sekutarisa kwandakakuitai zvingori zvemazviro kwazvo saizvozvo nekudaro hapana kutya ndinogona kufa usiku husati hwapfuura ndinoda kurayira mukomana wangu mudiki ari kumashure uko Joseph ndinoda kumuona ari papurupiti apo ndichakwanisa kutora bhaibheri iri apo pandichasvika panzvimbo yekuona Joseph ari papurupiti achiparidza ari murume wechidiki akazadzwa nemweya mutsvene akazodzwa nemweya wamwari pamusoro pake uye ndinotenda kuti achava muprofita zuva randakamuona makore matanhatu asati aberekwa munorangarira ndichikuudzai kuti aizouya munorangarira izvo zvandakamudaidza ipapo chaipo parutivi rwearitari ndisingazivi zvandaitaura ndichikumikidza vana ndakati Joseph iwe uri muprofita uye rimwe zuva apo ndakamira paruvanzi akauya kwandiri zvino akati baba Jesu ane ruoko rwakaita serwenyu here uye ndakati zvakanaka hongu mwanakomana sei akati ndange ndakagara pabhasikoro rangu ndichitarisira Sara anova kahanzvadzi kake kadiki kuti adzoke kumba kubva kuchikoro akange akagara kunze uko handimutendere kuti abude achipinda mumugwagwa akange akagara seizvi zvino akati ini ndatarira mudenga uye akati pandadaro pange paine ruoko rwakaita serwenyu rwaiva muruoko rweshati ruchena rwainge rwakabata pamusoro pangu uye akati rwakakwira kumusoro akati rwaiva ruoko rwajesu rwaikwira mudenga here ndakatarisa kuna amai vake amai vake vakanditarisa takadzika kwaamai wudi hamenu pavari pavagere muno takamubvunzurudza uku nouku Nenzira zese yatai kwanisa. Chakange chiri chiratidzo. Akaruona. Apo, pandicha kwanisa kuona nguva ya Joseph muiki. Akamira, ndinotarisira kurarama kuti. Ndimuone, achiroora. Kana Jesu akanonoka. Uye ndave murume akwegura, ndevu chena. Tarembera nemuhuru muno. Ndakatumira, ndinoda kutumira mimwe zvemweya, mamiriyoni maviri, kana matatu, kuna Kristu, kana. Ndikakwanisa kudaro, kutsunga kwangu kwekuti, ndiparidze vhangeri, kudiri roga roga renyika, wongu changamiri. Nekudaro, ndibatsirei Mwari. Ndichazviita, nekudaro, apo. Pandinoona, nguva iyi ichiuya, amamai. Ndinokwanisa kutarisa, panguva iyo amai, meda, ndino. Mudaidza kudaro, mudiwa wangu, munoona, ari, tave kukwegura, ndichiona vhudzi rake, richiita jena, ndichiona, tave kuenda, tave kunyangadika. Rebecca, ndinotenda zvakanyanya, nekuda kwaRebecca, mudzidzisi wake, wemumhanzi, akandiudza humwe usiku akati, ini zvangu, kana akaramba akadai hama Branham, akati, zvakaoma kutaura, zvaachazoita, munoona, achienderera mberi, nemumhanzi, ndinoda kuti iye, uye, ndinoda kuti Sara, ave paorgan, Becky, papiano, ndinoda kuti Joseph ave papurupiti. Pandichaona izvi zvichiitika, zvino ini namai tichidzedzereka tichipinda, ini nemudonzo wangu umwe usiku ndouya ndichidzika nemumugwagwa, zvino ndichikwanisa kutarisa imomo, ndoona zvino mukomana wangu akamira ipapo, akazodzwa nemweya mutsvene achiparidza rino vhangeri rimwe chetero. Ndinoda kutora bhuku iri rekare, zvino ndoti mwanakomana, herino iri, nderako, iwe mira naro, usamborerutsa kana pashoko rimwe chete, iwe unyatsogara naro, mudiwa. Rega, usaite hanya, handina hanya nekuti, ndiani achapesana newe, uyo anopesana, Mwari, achamira newe, iwe paridza shoko rega rega, semanyorerwo, chaiwo, arakangoitwa imomo, uye, baba, achazokuona miri kwerwizi, ndinoda kuzotambanudza maoko angu, ndomutora, mumaoko angu, mudzimai wangu, toyambuka Jorodhani. Kushikira panguva iyi, Mwari, nditenderei kuti ndigare mumunda wekuvhangera. Ndakatendeka, nditenderei, handina mhosva, nokuti mubhadharo wacho wakadini, kana kuti vangani, zvandinoita, kana ichi, icho, kana chimwe. Regai ndigare ndakatendeka, uye muchokwadi kushoko raMwari, mupenyu, kuti pachauya zuva iroro, uye ndoyambukira ikoko, zvino ndokwanisa kutarisa kune rimwe divi ndoti, ndini uyo, oh, shamwari yangu yakakosha, hama yangu yakakosha. Hanzvadzi yangu yakakosha, muparidzi wechidiki. Pinda mumunda, gara, uri pajoki, imi mose vaparidzi vechidiki. Nevamwe vakadaro, musangogara, musangogara musina chinhu chamuri kuita. Buda kunze uko, munowana, mweya mumwe chete, iita chimwe chinhu. Chitoenda, hambira mberi, usamire, iwe muparidzi wechidiki. Uri uko, Mwari, arubafadzi. Moyo wako, anondirangaridza apo, andaiva, zvakada kuva sezera iroro, ndinofungidzira kudaro, zvichida muiki zvishoma. Pana iye, ndakange ndine makore makumi maviri, ne anoraudzira, chet, pandakaisa, ibweria, repakona ipapo, ndinorangarira, ndaigaropfeka jasi, reburu, nemudhebhe muchena. Zvino, ndakamira ipapo, ndikaisa ibweria repakona makore angaita, makumi matatu, nerimwe, afura. Munoona kuti, ndakange ndakura zvakadini, ndakange ndichikungori mukomana. Ndakamira ipapo, ndichisa ibweria repakona. Handina kutomborerutsa kana pashoko rimwe chete. Ndakarichengeta nenzira imwe chete chaiyo. Sezvazvaiva, pandakaisa domboriya repakona. Imomo ndimo mune chapupu changu. Imomo, apo, pandakachinyora pamapeji ekuseri emubhaibheri rangu. Ndakachivharura, ndikachiisa muibweria repakona. Uye, chichiri panzvimbo iyoyo. Uye, dai chanyorwa pamapeji eshoko raMwari. Rekusingaperi kudenga. Ndiite kuti, ndimire ndakatendeka, kusvikira kumagumo. Ngatikotamisei misoro yedu zvino, pekanguva kadiki kuti tinamate. Mukupfigwa kweusiku huno, kupfigwa kweizvi, itsauko chimwe chete. Zvatisingapembedzi, munofanira kuti muwane zvimwe zvacho umo. Anozoenderera mberi achigadza chechi munzvimbo yayo. Ndichakuunzirai pane imwe nguva. Mwari achitendera, ndinofanira kuti ndimbotora kanguva kekuzorora. Zvino ndisati ndaenda chatauko uko nemumwe musangano mukuru. Zvino ndozoyambuka kubva ikoko ndoenda kuOklahoma, kubva ikoko ndoenda kuKlamath Falls, kubva kuKlamath Falls todzika kuCalifornia, tokwira jipinda muYakima, handisi kudzoka kusvikira muna Nyamavhuvhu musi wa 15. Asi tarisai, regai ndikobvunzei chimwe chinhu, kana chimwe chinhu chikaitika kwauri, kana kwandiri nguva iyi isati yasvika, kana zvikaitika kuti ndayambuka rwizi kupinda munyika iyo, kana kuti zvikaitika kuti iwe wayambuka uchipinda munyika iyi nguva iyi isati yasvika unonzwa kugutsikana here usiku huno kuti tichasangana ikoko kunzvimbo iyoyo kana uchinzwa kudaro sibudza ruoko rwako kuti ndinonzwa kugutsikana mumwoyo mangu mwari aropafadze mwoyo wako mwari akuropafadze kana paine mumwe ari pano asiri kunzwa kugutsikana kwekuti anenge ariko uye anoda kuti ndirangarirewo hama Branham kuti ndigozova nekugutsikana ikoko simudza ruoko rwako ndinoda kuti ndinge ndiriko nemiwo mwari akuropafadze mudzimai mwari akuropafadze baba vedu vekudenga tinokuunzirai usiku huno ungano ino ruoko rwese semaziviro angu rwanga rwakasimudzwa vose kusara kwomunhu mumwe chete mumwe mweya unokosha wakagara kumashure uko uri kungoti netsekei kuti vanozokwanisa here kuyambukira kunyika yacho uko nerudo rwakakwana rutsvene chairwo mumwoyo mavo mumwoyo wemudzimai uyu anokosha kuti anozouya munyika iyi dai aizofa usiku huno rungazvive here mweya wake wakaneta kupinda munyika yevimbiso yamwari baba vari kudenga sekumira kwandakaita papurupiti pano ndichiparidza ndichidikitira ndichichema nekugombedzera nekunyengetedza regai ndikukumbirei kamwe chete zvakare ishe regai ndikumbirire hanzvadzi yangu iri kumashure uko mwari isai mukati memwoyo wake usiku huno rudo rutsvene rwuya mweya mutsvene uya wamwari rugare rwuya runopfuura kunzwisisa kwose kuti azogamuchira mweya wenyu agosimbiswa nemweya mutsvene kusvikira zuva iroro rinoda kumuona ishe patinoyambuka zambuko kana uri wangu kana uri mukana wangu wekuyambuka kana zviya zvamakandiratidza zviri zvemazviro kwazvo uye ndayambukira ikoko ndinoda kuzosangana naye ikoko ndomuona achimhanya ondibata neruoko oti hama yangu yakakosha haiwa usiku huya apo chimwe chinhu chakandiudza kuti ndisimudze ruoko rwangu apo mainge mapedza kuparidza nezvebhuku ravaefeso ndakasimudza ruoko rwangu zvino chimwe chinhu chakaitika kwandiri shure kwaizvozvo hezvino ndiri pano ndave mudiki zvino narini mwari zvitenderei kune uyo anokosha ava vasimudza maoko avo kuti vakasimbiswa nemweya mutsvene mweya wamwari uri pamusoro pavo uye vakagamuchira mweya mutsvene vakasimbiswa nerudo rwamwari rwuya mumwoyo mavo tinokutendai zvakadini pamusoro pavo tichicherechedza baba kuti matepi aya achaenda kunze munyika dzese pane mamaikirofoni akawanda akaiswa pano papurupiti zvinoreva kuti matepi ari kugadzirwa ari kutenderera kumashure uku izwi richange richienda kunyika dzakasiyana-siyana dzakapararira pasi rose kupoteredza pasi rose nyika 20 kana 30 dzakasiyana-siyana dzichainzwa ndinonamatira munhu wese achanzwa tepi iyi uyo asina tariro iya eupenyu husingaperi uyo asina rubhabhatidzo rwemweya mutsvene dai vauya uchitapira mumwoyo mavo nditenderei ishe uye dai ini kana ndikasazobvira ndavaona muupenyu huno apo handichayambukira kunyika iya dai vakazomhanya vondibata zvakasimba uye ini ndovabata zvino ivo isu todanidzira hama yakakosha mumwe kune mumwe voti ndakanzwa tepi yenyu pamusoro peefeso kuti mwari akafanira kutitemera sei uupenyu husingaperi uye aiva patepi iyoyo pandakagamuchira inzwi ramwari uye ndikasimbiswa nemweya mutsvene muumambo hwamwari zvitenderei baba podzai vose vanorwara nevanotambudzwa zviwanirei kubwinya nokuti tinoisa izvo zvese kwamuri kushingaira kwose muzita rajesu mwanakomana wenyu ameni pane vanorwara vari pano here uye vanoda kuti vaiswe maoko pamusoro pavo kuti vanamatire mungasimudze maoko enyu here zvakanaka mungafambe muchinyararire zvino kuaritari kuno chaiko momira kwekanguva apo hama Neville vachiuya neavo izvi zvinoratidzika kunamatira vanorwara zvinongoratidzika sekuti unosvika apo unonyatsoziva pawakamira chaizvo izvo mwari anoziva zvose pamusoro pazvo apo pandinonzwa rwiyo rwuya rangarirai kana muchizenge muri vapenyu apo pandinoenda mondiridzira uru teenda chete rangarirai ndinenge ndisina kufa ndinenge ndisiri kure zvakanyanya nemi ndichiri kuteerera handikwanise kufa jesu akandipa upenyu husingaperi achandimutsa pazuva rekupedzisira ndichazokuonai uye iwe ukaenda ndichatenda zvimwe chetezvo pamusoro pako ndinotenda ndichaonana zvakare ndakatarisa mudzimai uyu anokosha amire pano ane vhudzi jena muri mukristu here makazadzwa nemweya wake muchimirira kuuya kwake makangomira henyu kunze kuno makamirira kuti igwa riuye ameni oh hanzvadzi